ngatikota msiye msiuri yedu shomu wabavedu warikudenga tinotenda nomukana uyu wamatipu nhasi kuti tive mugutarino reLos Angeles uye pakati paava vatendi vakavasanangurwa vakadanwa kubva munyika vana vamwari vakapatsanurwa nguva ino inokosha yatiri kurarama mairi tiri pasi petariro iyi huru yokuuya kwomudiwa wedu Ishe Jesu panguva ipi zvayo. Tinokutendai nokuda kweizvi mumwoyo yedu tichitenda kuti achauya muchizvarwa chedu. Tiri kumutarisira nhasi. Kana akasauya nhasi, isu tiri vapenyu mangwana tinenge tichimutarisira mangwana. Mwari vanodikanwa, tinonamata kuti musangano uno uve uhu unokosha. Dai ikava nguva yekuti ive rekodhi yokufambira mberi kwechechi kuti zvive mumabhuku enyu okusingaperi. Ropafadzai kushingaira kwedu kwose kwatinoita. Baba, tinoziva kuti hatikwanisi zvachose kana tisina imi. Nokudaro tinofanira kuva nemi Ishe kana zvikwanisika kuti tienderere mberi. Uye hatikumbiri izvi kuti tizviwanire mbiri. Tinokumbira izvi kuti imi mugorumbidzwa, nokuti ndicho chishuwo chemwoyo yedu chokuona Jesu arumbidzwe ari muvanhu vake. Kusimbisa kutenda kwavo Ishe, muzuva rino apo hondo yaoma, tauya kurumutsiriro rwuno kuzvitsaura kufefeterwa. Tinonamata kuti muchatipa zvinhu zvose izvi, nokuti tazvikumbira muzita raJesu. Amen. Mungagara pasi.
Brother Shakarian, Sister Wyatt, and to the friends of our Lord Jesus Christ.
Hama Shakarian, Andazi Wyatt, ishamwari dzashe wedu Jesu Kristo, ndinofara nokuda kwomukana uyu wokuva muLos Angeles zvakare kuparidza pamusoro paJesu uyo watiri pano kudzidza zvakawanda pamusoro pake nhasi kana kushingaira kwedu.
This is quite a complicated affair, say.
Hongu changamira. Mando iyi. Iyi inyaya yakaoma. Nokuti chinhu ichi chiri kuramba kushanda. Zvakanaka. Haisi kuzoshanda yakadaro. Hama Shakare, iko zvino. Zvinoita sezvavanani.
I'm kind of small, got a small voice.
Ndiri munhu mudiki. Ndine inzwi diki. Asi ndine mhari dzohuru kubva kunaShe. Ndinorwiswa zvikuru naSatani kuti ndisaiparidza. Asi ndichaiparidza zvakadaro. Ndinotenda kuti iyi ichava vhiki inokosha kwatiri. Ndanga ndakagarapo ndichifunga kuti ingwa dzakawanda zvakadini apa hama yedu mushakabvu Thomas White pasina kupokana vakaparidza papurupeti ino muranda mukuru waKristu. Ndaiziva hama White. Vakanga vari kurudziro huru kwandiri pose pandakasangana navo nekutaura navo. Ndinorangarira ndichiri muparidzi wechidiki vaigara bhuku ravo rinonzi Wings of Healing. Ndinoda musoro waro uyu Wings of Healing. Zvino tinofara kuva mutemberi ino yakapirwa kushandira Kristu. Mwari aropafadze shirikadzi yavo nemi mose mu chokwadi. Ndinoziva kuti munovashuvawo. Ndakashuva mharidzo dzavo pandakanzwa kuti vafa. Ndinorangarira ndichinzwa inzwi ravo. Vakanga vava kuchembera asi vaiva nenzwi rakanaka rakasimba uye vaiva nemharidzo kubva kuna Mwari. Zvino upenyu hwavo huchiri kungorarama pano mamuri uye kwose kumamisheni kwavaindoparidza nezvimwe zvakadaro nokumwe vhangeri ichiri kufambira mberi nokuda kwaThomas Wyatt. Mweya wavo ngauzorore murunyararo kusvikira panguva yatichasangana navo kunyika inobwinya kusina rufu kana kuchembera. Tiri pano kuenderera mberi kusvikira nguva yedu yakwana kana kuti pakumuka kukuru apo Jesu achauya kuzotitora tose. Zvino ndinoziva kuti mune sevhisi pano ndinofunga manheru ano. Zvino ndaudzwa nguva ichangopfuura kuti mune sevhisi pano manheru ano, nokudaro ndichaedza kuchimbidzika nokuti ndine manheru omuvhuro, manheru echipiri, manheru echitatu zvichidaro vhiki ino. Nokudaro ndinoimba kuti Ishe vachatiropafadza. Tichanamatira vanorwara, tichaparidza Kristu kana achida, kana kuri kuda kwake, musimba rake rose rokumuka kukafa raachatitendera. Zvino zvose zvaachabvumira kuti zviitwe izvozvo tinoda kuzviita nemwoyo yedu yose uye ndinoziva kuti achatiropafadza kana tikangotenda kwaari. Zvino tisati tavhura shoko kuti tiriverenge, ndinoda kutaura naye zvakare tichikotamisa misoro yedu nokudzikama zvino ndichivimba kuti nyonga nyonga yapera. Tinoziva makristo ose anoziva kuti muvengi wedu anoshanda mativi ose, asi maona kana zvinhu zvakadai zvaitika ingodzikamai. Mwari anoziva kuti chii. Maona ingogarai makadzikama, anogona kunge anga achiita chimwe chinhu chamungangodaro musingazivi pamusoro pacho iko zvino. Ngatitaurei kwaari. Baba, tinonamata iko zvino kuti imi mudzikamise gungwa. Ishe Jesu, samasimba auye achifamba mushoko rake, achitisvitsa mumaonero matsva nesimba rake rokuzviratidza. Tinokumbira izvi patichaverenga shoko rake, kuti dai rikava benyu mumwoyo yedu nhasi, kuti timuzive musimba rokumuka kwake. Tinozvikumbira muzita raJesu. Amen. Zvino ngatifure bhuku raDeuteronomio. Ndinoda kuverenga ndima imwe kana mbiri kubva mubhuku raDeuteronomio, chitsauko 16 chaDeuteronomio. Rangarira mwedzi waAbhibhi unova kubvumbi, udye Pasika yaJehovha Mwari wako nawo, nokuti nomwedzi waAbhibhi Jehovha Mwari wako wakakubudisa panyika yeIjipita usiku. Unofanira kubayira Jehovha Mwari wako Pasika yamakwai nemombe panzvimbo inotsaurwa naJehovha Mwari wako. Ndino urombo. Panzvimbo inotsaurwa naJehovha Mwari wako kuti agarise zita rakepo. Usadya chingwa chakaviriswa pamwe chete nayo. Unofanira kuita mazuva manomwe uchidya chingwa chisina kuviriswa pamwe chete nayo. Ndicho chingwa chokutambudzika, nokuti wakabuda panyika yeIjipita nokukurumidza, kuti urangarire zuva rawakabuda naro panyika yeIjipita mazuva ose oupenyu hwako. Mazuva manomwe mbiriso haifaniri kutongoonekwa panyika yako yose, uye nyama yaunobayira pazuva rokutanga madekwana haifaniri kutongosara usiku wose kusvikira mangwana. Haufaniri kubayira Pasika mukati merimwe ramasuo ako aunopiwa naJehovha Mwari wako.
But at the place which the Lord thy God shall choose to place his name in.
Asi panzvimbo ichatsaurwa naJehovha Mwari wako kuti agarise zita rakepo, ndipo paunofanira kubayira Pasika madekwana kana zuva rovira panguva yawakabuda nayo kuIjipita. Zvinoita sokunge tine dambudziko zvakare. Ndinotenda ndinokwanisa kudanidzira kudarika izvozvo. Maona, musoro wenyaya unoshamisa wandinoda kutaura nezvawo kwakanguva masikati ano pamusoro peizvi. Nzvimbo yakapuwa naMwari yokunamatira. Zvino izvi hazvawanzoitiki, asi sezvandakambotaura nguva zhinji kumashure kuti Mwari anowanzogara mumaitiro asingawanzoitika, nzvimbo dzisingawanzosvikwa, achiita zvinhu zvisingawanzoitwa, nokuti haajairiki. Ani nani anotenda kwaari anoita zvisingajairiki. Pane zvizhinji, zvinhu zvizhinji zvatingada kutaura pamusoro pokusajairika kwake, asi ndinoziva kuti vose vanomuziva vanoziva kuti haajairiki. Anoita zvinhu zvisingajairiki, dzimwe nguva panguva dzisingajairiki. Nokudaro tinovimba kuti nhasi Mwari acharopafadza izvi kuverengwa kweshoko uku nenyaya yandasarudza kuti nditaure pamusoro payo kwamuri. Zvino chandinofunga kuti chakonzera dambudziko redu pano ndeichi: vaisa matepe rekodha ndokudzima magetsi omumamaikrofoni. Nokudaro kana vakatadza kugadzira, asi muchangondinzwa henyu zvakadaro. Mwari anovhura nzeve dzedu kuti tikwanise kunzwa. Chikonzero ndichida kutaura pamusoro penyaya iyi zvakare inguva yakanaka yekuzviita pamusangano weFull Gospel Businessmen ndechekuti machechi ose kana kuti mazhinji awo ane nhengo dzavo mumaboka rino madenomination akasiyana-siyana. Zvino ndinoona nguva zhinji kuti vanhu pandinosangana navo mumugwagwa, munzira, nomundege, muzvitima, mumabhazi, ndinoti kwavari, uri muKristu here? Omu wavanoti, ndiri Methodist, ndiri Baptist, ndiri Presbyterian, ndiri Lutheran, Pentecost, kana zvimwe zvakadaro.
Everyone has got a denomination that he wishes to represent. And
vose mumwe nomumwe ane denomination raanoda kumiririra. Zvino zvakanaka kwazvo kumiririrwa nedenomination. Asi zvakadaro chakaipa pazviri ndechekuti mumwe nomumwe anofunga kuti boka iri ndiro chete boka richaenda kudenga, uye ndiro chete rinomiririra Mwari. Kazhinji rinenge riri boka romumwe munhu. Ndafunga kuti masikati ano inguva yakanaka yokujekesa izvi. Zvichida ndicho chikonzero Satani achiramba achikanganisa maikrofoni iyi. Munoziva chinhu chose chinogadzirwa nomunhu chinokanganisika, asi chinogadzirwa naMwari hachikanganisiki. Nokudaro iri nguva yakanaka yokuzviita nenzvimbo yakanaka yokuzviita. Saka Mwari ngaatibatsire kuti nenyasha dzake tiedze kuita napatinokwanisa zvino kuparidza nezvazvo. Zvino nyaya iyi inobva mubhuku raDeuteronomio. Ndinonzwisisa kuti Deuteronomio, sezvandine mamwe magwaro nezvimwe zvakanyorwa pano apa, ndaisimbokurumidza kwazvo kuvafunga. Asi kubva pandakadarika makore makumi maviri namashanu kechipiri, zvinoita sokundiomera kuti ndiarangarire ose. Nokudaro ndinopinda mumba ndonamata. Zvino sezvaanondipa magwaro, ndinoanyora pasi uye ndichinyora apa neapo, ndichidaro kuita kuti pfungwa dzirambe dzichishanda nenzira yazvanga zvakaita pazvipa kwandiri. Deuteronomio inzwi rechigiriki rinoreva mirayiro miviri. Inzwi rokuti Deuteronomio, uye Mwari ane mirayiro miviri. Mumwe wacho murayiro worufu kuna asingateereri shoko rake. Tinoona kuti Evha paasina kuteerera shoko rake zvakaunza rufu. Ndiwo mumwe wemirayiro yake. Zuva ramunodya muchero uyu, zuva iroro muchafa. Uye zvakare ano mumwe murayiro unova murayiro woupenyu pakuteerera. Kana usingaiti zvinhu zvakadaro zvino, ukachengeta shoko rake, unorarama. Zvinoperera pazvinhu zviviri pamafungiro angu, zvinoti kuchengeta shoko rake kana kuti kusateerera shoko rake. Mumwe wemurayiro iyi wakapiwa pagomo reSinai, uye mumwe waiva ndiwo murayiro worufu. Mumwe murayiro wakapiwa pagomo reKarvari, ndipo pakapiwa murayiro woupenyu nomuna Kristu Jesu. Uyewo ane sungano mbiri. Akaita sungano naAdhamu, munhu wokutanga panyika. Zvino sungano iyi yaiva nezvirango: kana ukaita izvi neizvi, ndinoita izvi neizvi. Adhama akanga aine chokuita kuti sungano iyi ichengetedzwe iri mhenyu pamberi paMwari. Aifanira kufamba munzira dzaMwari achichengeta shoko rake rose, asingadariki shoko rimwe. Asizvo akaita imwe sungano iyi akaiita naAbrahama. Sungano iyi yakanga isina zvirango, asi yaiva yakasununguka. Mwari akapa sungano kuna Abrahama pasina zvirango zvachose, yakasununguka. Kwete ndichadai, ndatoita, ndatozviita. Zvino ndiwo murayiro unofanira kuraramwa nawo namakristu. Hazvisi zvatinoita pachedu, asi kuti zvaakatiitira. Kristu wakatobayiwa kare. Kwete achabayiwa, akatobayiwa. Chinhu chakatopera. Akararama, akafa, akamuka zvakare, akakwira kudenga, akadzoka muchimiro chomweya mutsvene. Saka ibasa rakapedzwa naMwari. Kristu asingazivi chivi akava chivi changu kuti chigomira panzvimbo yake. Akatora nzvimbo yangu. Ndaiva maari paKarivhari paakafa. Ipapo ndinofanira kufa naye kuti ndirarame, nokuti murayiro wechivi norufu uri mumuviri unofanira kufa kuti uyananiswe naye. Asi zvino tina manzwi ose awa atingashandisa, zvidzidzo zvikuru izvi, zvizhinji zvacho zvatinoziva, nemienzaniso mikuru yegwaro. Asi masikati ano takatarisana neichi kuti pamberi peizvi zvose achiri kungoti pane nzvimbo imwe bedzi yaanosangana newe kunyange tine dzidziso dzedu dzakasiyana. Takava nechinamato chamajudha, takava nechimohamedi, takava tine mhando dzose dzezvitendwa namadenomination machechi nezvimwe. Asi zvakadaro Mwari akati pane nzvimbo imwe chete yaanosangana newe. Nzvimbo dzose idzi mumwe nemumwe anoti anosangana nechechi yangu, uye kana usiri wechechi yangu haasangane newe, iwe unofanira kuva muboka iyi, kana kuti iye, kana kuti iye haazosangane newe imomo, kana kuti haasangane newe papi zvapo, asi apo ndingadaro. Zvino tinoona pano kuti ane nzvimbo imwe, nzvimbo imwe chete bedzi. Muchabayira chipiriso panzvimbo iyo Jehovha Mwari wenyu yaachasarudza. Zvino ane nzvimbo yaakasarudza panosangana navana vanonamata, uye havaifanira kubayira kupi zvako, asi panzvimbo iyoyo pamwe pose hapaiti. Aiva nenzvimbo imwe yaaisangana navo, uye nzvimbo imwe bedzi ndipo paanosangana nomunamati. Zvino kana chiri chokwadi, tinofanira kungwarira zvikuru kuti tiwane nzvimbo iyoyo. Ndinofunga zvakafanira kwazvo kwatiri kuti savanhu vanoziva kuti tiri kufa, tichirarama murudzi runofa, tichirarama muchizvarwa chinofa, tichirarama murudzi runofa pasi pomureza worufu. Zvino nyika ino inofanira kuguma munguva shoma, haigoni kuenderera mberi kwenguva refu. Zvivi zvanyanya kuipa, haisisina tariro, hapasisina tariro kunyika, yapfuura apa. Ndinotenda Mweya Mutsvene uri kukohwa muminda uchitora uyu nouyu, nokuti nguva yapera chose. Vhangeri rakaparidzwa kundudzi dzose, zvinamato nezvimwe zvakaritevera. Asi zvakadaro, vhangeri rakaendera mberi saizvozvo. Uye zvino panguva yokuguma tinoona zvinhu maitikiri azvo. Pane yambiro huru pakati pavanhu vaMwari vakasanangurwa kuti vazive kuti chokwadi ndechipi, uye tinofanirwa kuziva izvozvo. Zvino kwete pfungwa yomumwe munhu, asi kuziva kuti chokwadi ndechipi chinotaurwa nebhaibheri ndicho chokwadi. Nokuti rimwe remazuva ano kwatiri ndiro richava rokupedzisira. Zvino nhasi ringadaro ririro zuva racho. Naizvozvo ngatinyatsofunga pane zvakataurwa naMwari. Rangarirai, kana Mwari ataura shoko, haadzokeri kumashure, anoramba ari zvaari. Haagoni kutaura chimwe chinhu ozoti, zvakanaka, ndanga ndisinganyatsorevi izvozvi. Maona, haana magumo, anoziva zvakakwana kubvira pakutanga. Tinotaura zvinhu zvatinofunga kuti ndizvo zvakanaka, zvino mushure tozoti handizvo. Asi Mwari haagoni kuita izvozvo agoramba ari Mwari. Nokudaro kana asina magumo, haadaro, nokuti akakwana pashoko rose, haatauri shoko risiri rokusingaperi. Zvake zvose zvisina magumo aiva nazvo pamavambo, pfungwa dzake, munhu wake, uye zviri kuzviratidza munyika nhasi. Zvino rangarirai, ane nzvimbo yaakapa, nzvimbo imwe bedzi paanosangana navana vanotenda. Pamwewo zvapo hapaiti. Rangarira, Jesu wakati paaiva pano panyika achitaura neboka ravanhu vainamata chose, vakanaka kwazvo, vaiva netsika dzakanaka, vanhu vaishingaira zvikuru kuna Mwari. Asi Jesu akati kwavari, munondinamata pasina muchidzidzisa sedzidziso tsika dzavanhu. Rangarirai, kuperera kwakanga kwakaita vanhu ava, uye kushingairira Mwari kwavaiita. Ndinotenda kuti dai taiverenga vanhu vanopfuura vamwe mukushingaira zvikuru vezuva rino kana vezuva iroro, taizoona kuti ivo vaishingaira zvikuru kukunda isu. Kuti pfuura chaizvo, kana touya pakuchengeta tsika nemirayiro nezvimwe, vairarama naizvozvo, uye vaishingairira Mwari zvikuru nokutenda kuna Mwari. Asi Jesu, Mwari akaitwa nyama pakati pedu, akati, munondinamata pasina. Zvino haana kuti havamunamati, vaimunamata asi pasina. Nokudaro chose chisina maturo hachina basa, hapana zvachinobatsira. Hatichofaniri kuchiita nokuti tiri kungopedza nguva yedu, tiri kupedza mweya yedu, tiri kupedza simba redu. Dakara tava kuziva zvatiri kuita. Chokwadi, kana Mwari achitarisira kuti vanhu vave vakakwana sajesu akati, naizvozvo ivai vakakwana sababa venyu vari kudenga vakakwana, panofanira kuva nokugadzirira kunoitwa. Uye akati, ndichasarudza nzvimbo yokuti vanhu vandinamati, hapana imwe nzvimbo yandinosangana navo. Uye zvino panofanira kuva nenzvimbo iyoyo, saka tinofanira kuitsvaka tione kuti iri kupi, toenda ikoko. Zvino ndinofunga tinofanira kuendako nokukurumidza kana taiwana nzvimbo iyi, tosiya zvimwe zvose. Zvino rangarira, Jesu akati, mugwaro irori randiri kutaura, tsika dzavanhu zvino hadzina maturo, hatifaniri kuva nechekuita nadzo. Panofanira kuvapo pamwe pane imwe nzvimbo paakatipa patinofanira kuuya kuti kunamata kugashirwe. Zvino rangarira, kunze kwenzvimbo iyo yakasanangurwa, hazvinei kuti wakaperera sei kana zviri pachokwadi zvakadini uchikunamata pasina. Ndinoziva kuti izvi zvinoita sokuomesa, asi imba yavakuda kupera kuvakwa hatidi kuti ive inozunguzika. Ngatiisimbise nevhangeri zvokuti kana mukasangana navanhu mumugwagwa kana kupi zvako, imi maKristu mozova nemhinduro yokuvapa. Munguva yavari kuti, oh, izvi ndizvo zviya, uye ndakaona ava vachiita izvi neava vachiita izvo, chokwadi, zvinhu zvose izvi zvinofanira kuitika. Asi pane nzvimbo yakapiwa naMwari pachake, uye ipapo ndipo panosangana munamati naMwari poga. Cheche dzaindima yepi, namatai muri panzvimbo yandakasarudza. Chii chakasarudzwa munzvimbo iyi? Zvinoratidza kuti ane nzvimbo iyo vanhu vose vanomunamata, dzimwe nzvimbo dzose hadzina maturo. Uye munzvimbo iyoyi akati, ndakasarudza zvakare kuisa zita rangu munzvimbo iyi. Ndichasarudza nzvimbo uye ndichaisa zita rangu mairi munzvimbo iyi yari kuzonamatwa. Zvino izvi zvinoratidza kuti pane nzvimbo imwe chete, imwe bedzi. Kunofanira kunge kuri kusarudza kwaMwari, kwete kwedu. Hatina sarudzo yatinoita, akatozvisarudza kare. Zvino chinosarudzwa naMwari chakakwana. Ndinokwanisa kusarudza chakaipa, unokwanisa kusarudza chakaipa, asi Mwari haangada, anosarudza zvakanaka. Uye ka, iye ndiye anonamatwa, uye ane nzvimbo yaanoda kusangana navanamati vake, uye tinofanira kusangana naye ipapo. Ndiyo nzvimbo yoga yaanogara, nzvimbo chete yaanokwanisa kukunzwa ari. Ngaticherechedzei pano zvakare, nzvimbo yandasarudza kuti mundinamate muri, ndichaisa zita rangu munzvimbo iyoyo. Oh, zvino ngatitsvakei mumagwaro nzvimbo iyoyo maakaisa zita rake. Zvino tine mimvuri nemifananidzo mubhaibheri rose, tinozviziva izvozvo, nzvimbo dzakasiyana paakasangana navanhu, asi handiyo nzvimbo yaachasangana navo nhasi. Nokuti zvaingofanira kupa mumvuri wechimwe chinhu zvichiuya kunzvimbo chaiyo paanosangana navanhu, nzvimbo chechi yaari kuzosanganira mairi. Uye pane nzvimbo, pane chechi iyo Mwari akavimbisa kuzosangana navanhu nokupindura minamato yavo kana vakauya bedzi panzvimbo iyoyo vakamunamata. Zvino tinoona kuti pana vazhinji vanoti ivo vane nzvimbo, zita raMwari riri munzvimbo yavo, asi munoona ndivo vanoisa zita raMwari imo. Pano mutsauko mukuru pakuti Mwari aise zita rake imomo, nomumwe munhu achiisa zita rakemo. Maona, tinofanira kurangarira kuti Mwari akati achariisa, ndaiisa zita rangu, ndichaiisa zita rangu panzvimbo ino, uye ndiyo nzvimbo yandasarudza, uye yandakasarudza kuti vanhu vanamatepo. Izvi zvatisvitsa zvino pakuona mimvuri yenguva, zvichitisvitsa pakuona Kristu. Testamendi yekare yose yaiva mumvuri waJesu. MuIjipita usiku huya pavaifanira kuuraya gwayana repasika kuti ridzivirire vanhu, tinoona kuti Mwari aiva nenzvimbo imwe chete, chirango chimwe chete. Hazvinei kuti waiva mudiki sei, kana kuti mupurisita akanga akura sei, kana mufundisi, kana angava ani zvake, waifanira kuva panzvimbo iyoyi. vose vaiva kunze kwayo vaiparadzwa waifanira kuva panzvimbo iyoyi nzvimbo yaakapa zvino tingapedza nguva huru masikati ano mukutsanangura izvi kunongova kudzokorora zvatinoziva kare kuti kristu akafananidzirwa mumimvuri sei gwai yanwari rechipiriso kuti raifanira kuchengetwa sei rume risina gwapa uye kuti raifanira kuurawa navakuru uye kuti ropa raifanira kusaswa sei pamukova yose iri mimvuri yokuuya kwakristu uye pasi peropa iri rakadeurwa ndiyo nzvimbo iyo mwari aisangana nomunamati mutumwa worufu paakapfuura nomunyika ndinotenda kuti takagadzirira kubuda muijipita rimwe remazuva ano nokupinda munyika yevimbiso iyi zvino yava nguva yokuti tiende panzvimbo chaiyo uye tisiye kukakavara kwokuti ndiri mupresbyterian ndiri methodist ndiri mubhabhatist ndiri izvi ndiri izvo kana zvimwe budai mazviri mutsvake kuti nzvimbo iyi iri papi nokuti kuno rufu kwose kwose kunze kwenzvimbo yake yaakasarudza rufu rucharova zvechokwadi sokuona kwatinoita nyika kana tisiri munzvimbo yake yaakasarudza asi paanosarudza rufu harikwanisi kusvika kana mukacherechedza gwara rechipiriso rufu rwakanga rwatosvika kare rufu rwakanga rwatosvika panzvimbo iyi nokuti gwayana rakanga rafa rufu rwakanga rwatosvika nokudaro rufu parwakasvika ndipo pakanzi namwari ichava nzvimbo yake zvino iye achionekwa tinoona kuti gwayana rechipiriso raiva chii kuti nzvimbo youpenyu yakanga iri ipi panguva iyoyo zvino kwandiri zvinopedza nharo dzose kristu achionekwa ari yegwayana rechipiriso zvino izvi zvinobvisa madenomination ose zvitendwa zvose dzidziso dzose dzavanhu zvamachechi zvose zvinodzima zvose izvi ndizvozvo nokuti tinoona pano iye achionekwa nokuti ndiye shoko ramwari rakachena risina kusvibiswa johani chitsauko 1 inoti pakutanga kwaiva neshoko shoko rakanga riri kuna mwari uye shoko rakanga riri mwari uye shoko rakazova nyama rikagara pakati pedu nokudaro ndiye shoko ramwari risina kusvibiswa rakaitwa nyama rikaratidzwa uye izvi zviri pachena hatigoni kuzviisa pachechi ipi zvayo iri munyika nhasi denomination ripi zvaro nzvimbo yose yakadaro hatigoni kuzviisa ipapo nokuti hazvina kudaro tinoisa zita rakristu padzimba dzakavakwa todzidaidza kuti machechi akristu neizvi izvo kana zvimwe hazviiti kuti zvive saizvozvo hazviiti zvachose asi kana mwari aisa zita rake pachinhu ndizvo zvinoiti zvino hamurina chinhu mubhaibheri chingafananidzira masangano edu anhasi kusiya kwebhabhironi ndiwo chete mufananidzo uri mubhaibheri wesangano redu ranhasi sangano rokunamata kwakarongwa nokuti rakatangwa nanimurodhi achiita zvekumanikidza kubatana pakati pavanhu vainamata uye ndizvo zvinoita zvitendwa namadenomination edu nhasi kubatana kwokumanikidzira unofanira kuva nhengo yeizvi kana kuti uri kunze zvino tiri kusvika sezvatiri kuona pakumanikidzirwa kwavose mukubatana kukuru kwazvo asi izvi kuronga kwepfungwa dzevanhu uye hazvimiri hakusi kuda kwamwari hahusi urongwa hwamwari zvisinei kuti vanhu vangaedza kuti ndizvo hazvisi hazvikwanisi kuva hazvikwanisi kuti zvive mwari haangaisi zita rake pachinhu chakaita saichocho chinoramba shoko rake mwari angagara sei pachinhu chinoramba shoko rake chairo haukwanisi kuita izvozvo zvino tinoona kuti hazvinei neimwe chechi methodist bhabhatist presbyterian pentecost katorike greek orthodox kana ingava ipi zvayo haisi nzvimbo yamwari yokunamatira kwete zvino regai mwari akaita vimbiso iyi auye kuzoratidza kuti ndizvo ndiyo nzira yokuzviita nayo kana achiri mwari achiri mwari kana akambova mwari anoramba ari mwari zvino tinoona zvinamato zvokumanikidzira izvi zvichiratidzwa zvino kuti zviunze mapoka ose madiki mubatanidzwa mumwe mukuru samatauriro awo vamwe vavo vanotenda izvi uye vamwe vanotenda izvi uye vamwe vanoramba izvi vamwe vachiramba izvi. Bhaibheri rakati vaviri vangafamba vose sei vasingatenderani, hazvifi zvakashanda. Tinofanira kunge tichibvumirana. Uye chii kubvumirana nechii? Kwete kubvumirana pakati pedu, tinofanira kuva nokubvumirana neshoko naMwari. Ndizvo zvatinofanira kubvumirana nazvo. Zvino tinoona kuti kubatana kwokumanikidzira kwakamiririrwa namapoka avanhu pabhabhironi. Mwari haangaisi zita rake muzvinhu zvakadaro. Hahana kumbodaro uye haazombodaro. Kunyange vakazviedza vakaisa zita ravo mazviri, vakaisa zita rake mazviri, asi hazvina kudaro. Asi tinofanira kuwana paakaisa zita rake, nokuti ndiyo nzvimbo uye nzvimbo chete yaakapa vakristu kuti vauyepo, uye navana vanotenda vomunamata munzvimbo iyi. Nzvimbo iyi ingava ipi? Zvino kuzvitsigira, tingatora Bhaibheri rose kutsigira zvatichataura, nokuti nzvimbo yaakasarudza iri muna Kristu, muna Jesu Kristu, iri maari mwanakomana wake, mwanakomana waMwari Jesu Kristu. Zvakanaka. Woti iwe, ndanga ndichifunga kuti gwaro rinoti pano akati achasarudza nzvimbo uye achaisawo zita rake panzvimbo iyoyo. Zvakanaka. Mwanakomana anoda zita rababa nguva dzose. Zita rangu ndiBranham, nokuti baba vangu vaiva Branham. Zvino Jesu akati iye akauya muzita rababa vake, John 5:43, ndinouya muzita rababa vangu, imi hamundigamuchiri. Naizvozvo Mwari ndipo paakaisa zita rake pasi pechipiriso chomwanakomana wake womene. Ndiyo yoga nzvimbo yakapuwa naMwari. Ndipo vanhu pavanogona kusangana naMwari muna Kristu. Ndiyo nzvimbo yake yakapiwa. Hahasi madenomination kana zvitendwa kana imwe nzvimbo. Iyo Mwari akavimbisa kusangana muna Jesu chete ndimo maanosangana, nokuti ndiyo nzvimbo chete ine zita rake. Tinonzwazve Jesu ndichitevera gwaro, Johani 5:43, akati mumwe achauya muzita rake iye muchamugamuchira. Tinokwanisa kujoina zvitendwa, mumwe tinokwanisa kujoina denomination muchamugamuchira, asi kana magamuchira Jesu zvasiyana. Mumwe achauya achati ndiri Methodist, ndiri Mubaptist, ndiri Mupresbyterian, muchamugamuchira izvi nyore. Asi ndinouya muzita rababa vangu ndichiita izvo zvakanzi nababa ndichaita, asi munoramba kundigamuchira. Akati Johani akauya uye aiva nechapupu chikuru, asi ndine chapupu chikuru muna Mwari, muna Mwari kupfuura zvakaitwa naJohani, nokuti izvo zvandakapiwa nababa kuti ndiite ndinozviita. Mashoko akanyorwa pamusoro pake zvaanofanira kuva muziva iroro, nokuti akanga ari zita rake ndiMwari. Mwari ane madunhurirwa mazhinji. Mwari idunhurirwa pacharo. Ainzi Jehovha Jire, Jehovha Rafa, Jehovha Manase. Ainzi ruva reSharoni, ruva romumupata, nyeredzi yamangwanani, Arifa, Omega, mavambo namagumo, uyewo Baba, Mwanakomana noMweya Mutsvene, ose madunhurirwa aya. Asi zita rake, zita raMwari, ndiJesu Kristu, uyo akazodzwa, ndiro zita rake. Akanga aine madunhurirwa akawanda, asi zita rimwe, rimwe chete. Hakuna rimwe zita pasi pedenga rakapiwa pakati pavanhu ramungaponeswa naro. Tinoona kuti izvi ichokwadi. Uyezve yambiro iyi yokuti kana mumwe uyu auya, anouya muzita rake, Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecost namamwe, muchamugamuchira, muchabatana naye. Asi Kristu unorambwa, vanoramba izvozvo. Muprofita akataura kudaro, ngatitevedze zita rake zvishoma. Muprofita akati zita rake richanzi Emanueri. Zvino Isaya wakataura kudaro muchitsauko 7, uyewo muna Mateo 1:23. Makanzi izvi zvose zvakaitwa kuti zvizadziswe zvakataurwa naShe nomuprofita zvichinzi zita rake richanzi Emanueri, zvinoreva kuti Mwari pakati pedu kana zvichidudzirwa. Emanueri, uye zita rake rainzi Jesu, Mwari pakati pedu, aine zita rababa vake, akauya muzita rababa vake. Ndipo pakaisa Mwari zita rake mumwanakomana wake. Ndiyo nzvimbo chete yaunokwanisa kumunamata, nzvimbo chete Mwari yaangasangana newe iri mumwanakomana uyu, akafananidzirwa negwayana rechipiriso. Uye Mose mutestamendi yakare, zvose zvairatidza mufananidzo wechinhu chimwe chete ichocho. Nzvimbo imwe bedzi iyi Mwari oga aisanganikwa naye pasi peropa rechipiriso, nzvimbo chete yaaisanganikwa naye
nzvimbo chete yaanosanganikwa nayo nhasi, kwete muzita rezvitendwa kana ramadenomination kana zita rechurch kana zita reboka kana zita resociety, asi muzita raJesu Kristu. Ndakaravira izvi ndiri jaya. Ndakanga ndambonzwa kazhinji nezvemudzimu zvinova zvawakaipa, maitiro aanoita zvinhu, uye ndaiziva kuti kana kuna Mwari kunofanira kuva nowakaipa, nokuti Bhaibheri rakataura kuti kuna wakaipa. Zvino iye ndakafunga, ndakanzwa nezvemasvikiro avo, ndakaenda kuna vamwe vavo ndikaona kuti ndivo kunyepera. Hapana zviripo, rinongova boka guru ravanhu vanokutenda kukuedzesera, asi ndakaona kuti kuna vamwe vavo masvikiro chaiwo. Zvino ndakanga ndiri pane imwe kembi imwe nguva, apo mumwe mushumiri neni takaenda kundovaona. Vakanga vasimudza tafura kubva pasi, uye paine magirazi edoro pamusoro payo, ndokutora tafura iyi vachifambisa fambisa, uye gitare raibhururuka mukati memba nembatya dzavanhu. Izvi ndo zvaiitika muimba imomo. Akati, svikiro iri rakati ndinopikisa ani nani kuti adonesere tafura iyi pasi. Varume vaviri vakati, tinoidonesa. Vakaibata makumbo seizvi vakaedza kuidonesa. Yakaramba. Zvakazoitika, tafura iyi yakavazunzira pasi. Musangogara chete. Kana usina kumbova mumishinari uye usina kumboparidza kunze uko, chinhu chaunoziva chete ipfungwa yekuti kuna diabolos. Kana ukatarisa vamwe vavanhu vanofamba mumigwagwa, unogona kumuona. Asi diabolos ariko, zvechokwadi ariko. Zvino vanhu vanonamata diabolos, havazivi zvaari kuita. Vanonamata diabolos machechi, vachidzidzisa sedzidziso mirayiro yevanhu, zvitendwa, zvitendwa netsika. Ndakati, mukadzi uyu akadaidzira akati, ndakanzwa kuti uri muparidzi. Ndikati, ndizvo zvandiri. Akati, zvino kana usinga. Akati, unofungei nezvizvi? Ndikati, ndidiabros. Akanditi, zvakanaka, zvino kana uine simba rakakura kudaro, wisira tafura iyi pasi. Ndakati, handina kana simba zvachose, handina simba, asi ndiri pano ndakamiririra mumwe. Ndakati, tenzi Jesu, makati namako tsauko 16, muzita rangu vachadzinga mweya yakaipa. Ndakati, zvino kuti muranda wenyu azive sezvo hondo iyi iri pamberi pangu. Ndakati, ndinorayira tafura iyi kuti idonere pasi muzita rechechi tsvene. Zvino yakaramba iripo. Ndakati, ndinorayira tafura iyi kuti idone apo muzita rababa neremwanakomana nomweya mutsvene. Yakaramba iripo. Ndakati, ndinorayira tafura iyi kuti idonere pasi muzita raJesu Kristu. Zvino yakada kuita seichachikoka makumbo ose ari mana ichidonera pasi. Muzita rangu vachadzinga mweya yakaipa. Ndiro zita rababa, vakaisa zita ravo muna Jesu Kristu, uye maari anosanganikwa naye mukunamata. Maari anouya kuzodzinga mweya yakaipa. Maari anouya kuzoporesa vanorwara. Maari anouya kuzoponesa. Maari anouya kuzoponesa nokuzadza nomweya mutsvene. Ndiyo chete nzvimbo yaMwari yokusangana navanhu kuti anamatwe. Zvino tinoona kuti Jesu akatiwo zvakare, vana, zita rokuti Jesu rinoreva kuti Jehovha muponesi, Jehovha muponesi. Rangarirai kuti hamuchanamati Ishe sei ndima 5, hamuchanamati Ishe pasuo rose rose iro ramakapiwa naShe Mwari, pasuo rose rose hamuchanamati ipapo. Mwari akati mundima 5 pano yaDeuteronomy 16, hamuchamunamati pasuo rose rose zvaro iro ramunopiwa naShe Mwari. Anokupai zvinhu izvi kuti zvive miedzo. Tichapinda mazviri vhiki ino kana Ishe atendera, tigoona kana Mwari achishandura shoko rake kana kwete. Cherechedzai, akakupai masuo awo, asi musanamata Mwari pasuo rose rose, nokuti Ishe Mwari wenyu asangane nemi ipapo. Asi Ishe Mwari vakasarudza suo, vakasarudza mukova. Jesu akati muna Johani tsauko 10, ndini mukova kudanga ramakwai, ndini mukova iwoyo, ndiye Jehovha muponesi. Zvino tinogona kugara apa kwamaawa tichitsanangura izvi, asi ndine chokwadi chokuti munozvinzwisisa namaitiro enyu kuti munodavira kuzvokwadi nokushoko. Nokudaro hatichaendi mberi, munokwanisa kuzvitora nenzira ipi zvai yamunoda. Kwose matarisiro amungaita kana chiri chokwadi chinoramba chichitsigirana chete neshoko rose. Haugoni kuita kuti Bhaibheri ritaure chimwe chinhu pane imwe nzvimbo uye chimwe chakasiyana pane imwe. Zvinopesa nezvaakataura pakutanga zvinofanira kunge zvakafanana nguva dzose. Ndiri kusiya magwaro akawanda pamusoro pazvo, nokuti ndiri kuona kuti nguva iri kupera, uye hanzvadzi yedu navamwe vane sevhisi pano usiku huno, uye tinoda kunamatira vanorwara. Ndizvozvo ugoona Bhili kuti vane makadhi okunamatirwa here. Hakuna sevhisi? Zvakanaka, 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 zvose zvakanaka. Zvino ngatizvionei, zvose zvakanaka, zvose zvakanaka. Tinoimba kuti Ishe vacharopafadza mudzimai uyu nokuda kwaizvozvo kuita kuti tiwane nzvimbo ino nokutipa nguva ino. Pane zvakawanda zvisingakundiki zvinoratidza kuti Jesu ndiye nzvimbo iyi, ndiye suvo, ndiye zita nenzira bedzi yakapiwa naMwari kuti munhu asangane naye mukunamata. Ndiye nzira, chokwadi, upenyu, musuo, mukova, Alpha, Omega, wokutanga nokupedzisira, ruva reSharoni, ruva romupata, nyeredzi yamangwanani, Alpha naOmega. Ndiye zvose, zvinhu zvose zvaiswa pamwe chete. Ndiye zvose mudzi nebukira raDhavhidhi, nyeredzi yamangwanani inopenyu. Paari munogara kuzara kwoumwari mumutumbi umo matiri vanakomana navanasikana vamwari muumwari hwamwari hongu savanakomana navanasikana tiri mumhuri kana uri imomo. Zvino tinopinda sei munzvimbo huru iyi kuzonamata? Ndiwo mubvunzo unotevera. Tinopinda sei munzvimbo iyi kana Jesu ari iye nzvimbo yacho, ndiye zita ramwari, ndiye nzvimbo yamwari yokunamatira, uye ndiye mukova bedzi kudanga ramakwai? Zvino tinoda kuona kuti tinopinda sei maari. Zvino kana muchipinda pamukova, tinoziva kuti munopinda semhuri, sokutaura kwataiita pamusoro pazvo rimwe zuva pa kana kuti panguva yokudya kwamangwanani pamusoro pegwayana, kuti Mwari haangavhari mukova kusvikira awana gwai rokupedzisira nokuripinza mukati. Kana wapinda, zvino wava mumhuri, uri mumhuri yamwari kana wapinda muna Mwari. Asi haukwanisi kuva mumhuri yamwari kana uri muPresbyterian, Methodist, muBaptist kana Pentecost. Haugoni kudaro, unofanira kupinda muna Jesu Kristu. Zvakanaka, woti takazviita, tichaona kana wakazviita. Ngationei kuti Bhaibheri rinoti chii zvino. Noona muna vaKorinte yokutanga chitsauko 12, Bhaibheri rakati, nomweya mumwe chete takabhabhatidzwa tose mumutumbi mumwe chete. Tinobhabhatidzirwa mumutumbi waKristu nomweya mutsvene mumwe chete. Hatina kuitwa zvokuzinzikwamo kana kujoina. Hatina kubhabhatidzwa nemvura kuti tipindemo. Takabhabhatidzwa nomweya mutsvene mumutumbi waJesu Kristu. Munotora nguva yakareba zvakadini kana mapinda imomo kusvikira matanga? Ndisikanzwa here? VaEfeso 4:30 inoti, musachemedza mweya mutsvene wamwari uyo wamakasimbiswa nawo kusvikira pazuva rokudzikinurwa kwenyu. Ungaita naro naye? Kwete neni, ndizvo zvarinotaura. Ndiri kupaverenga. Zvakanaka, makasimbiswa kusvikira pazuva rokudzikinurwa kwenyu, kusvikira zuva iro Jesu anouya kuzokutorai. Zvino fungai pamusoro pazvo. Zvino hauchisiri iwe pachako wava chisikwa chitsva. Chigiriki apo chinoreva kuti chisikwa chitsva, wasikwa patsva zvakare. Simba raMwari rauya pamusoro pako, wobva wasikwa chisikwa chitsva. Zvinoreva munhu wose wenyama, munhu wose wenyama nezvose kuva pasi peshoko raMwari, kwete imwe nzira. Ungati ndiri muKristu sei iwe usingateereri shoko rake pane chimwe chinhu? Ani naani asina kuteerera murayiro pachikamu chawo ane mhosva pamurayiro wose. Ani naani zvake, Jesu akati munhu ararame nechingwa bedzi asi neshoko rimwe nerimwe rinobva mumuromo waMwari, kwete chikamu chete chamashoko, shoko rimwe nerimwe. Uye akati muna zvakazarwa chitsauko 22, ani naani achatora shoko rimwe kubva mubhuku iri kana kupamidzira shoko rimwe kwariri, chikamu chake chichabviswa mubhuku roupenyu. Hatifaniri kubvisa chinhu muBhaibheri kana kupamidzira kwariri ingotaura zvarinotaura. Uye muna vaKorinte yokutanga 12 vakati, nomweya mumwe tose takabhabhatidzwa mumutumbi mumwe. Zvino mushure mekunge wava mumutumbi uyu, vaRoma 8:1 inoti, naizvozvo hakuchisina kupomerwa mhosva kuna avo vari muna Kristu Jesu, vasingafambi munyama asi mumweya. Heino nzvimbo isina kupomerwa mairi. Kana uchienda kucheche Methodist, Baptist, Presbyterian kana kungava kupi zvako, kana uri muna Kristu uri chisikwa chitsva, uye hakuchina kupomerwa mauri, hakuchina zvachose. Ndiyo nzvimbo yaMwari yaanosangana newe. Ndipo panosangana Mwari nomunamati. Ndipo panoitwa zvisikwa zvitsva, nokuti vafa kuzvinhu zvenyika vapenyu maari. Upo hwaMwari hunoramba hunawo zuva nezuva. Anorarama mavari muchizvarwa choga choga. Chizvarwa choga choga chakauya mukufamba kweBhaibheri. Kana munhu akaita zvinoda Mwari, ouya kunzvimbo yaakapa mushoko rake rakanyorwa nezuva iroro, Mwari anoita kuti munhu iyeye ave chisikwa chitsva uye haachapomerwi. Tarisai Jobho. ndiri kukuitira iruzha here namataurira andiri kuita mumicrophone iyi ndine urombo pamusoro pazvo ndinoziva kuti maungiri ari muno ndiri kuzvinzwawo ini pachangu asi tarisai jobo hazvinei kuti vanhu vangani vaimupomera vangani vaiti akanga akatsauka aichengeta murayiro wamwari nechibayiro chinopiswa aiziva kuti akaruramiswa nokuti aichengeta mirayiro yamwari ndizvo zvakaita kuti aruramiswe nokuti aiita zvinhu zvaidiwa namwari kuti aite upo hwamwari hunorarama hunopenyesa zuva zuva nezuva kubva kuzvitendwa zvakafa kuenda kuupenyu nekushoko rezuva rako zvino mwari ane zvinhu zvaanoita seruva diki sokutaura kwandakaita mamwe mangwanani pasevhisi yamangwanani kana mbeu ikawana chiedza inotanga kukura inonwa kubva pachitubu chamwari inoramba ichikura daka rayasvika pakuita maruva maruva anobuda otumbuka zvino tinoona kuti kana tatanga nakristu tinokura nenzira imwe chete nokuti tinokura munyasha nomukurayira kwamwari urongwa chete hwakapiwa namwari kuchizvarwa choga choga ishoko rake mwanakomana wake akauya akaratidza vimbiso dzose dzakanga dzakavimbiswa muchizvarwa chake vaprofita vose vakauya panguva chaiyo vaiva shoko ramwari richirarama panyika vaiva shoko jesu akati vakanga vari vamwari jesu akadaidza vaprofita ava kuti vamwari mumwe murume akasangana neni mumusangano wokupedzisira wandakaita akati uri mudzidzi webhaibheri anonzwisa tsitsi ini ndikati handizviiti ndiri mumwe wavo ndakati shoko hariuyi kumudzidzi webhaibheri fundo yebhaibheri ndiyo inouya kwaari shoko rinouya maona ndikati fundo yebhaibheri chete ndiyo inouya kuvadzidzi vebhaibheri asi ndakati tiri kutaura pamusoro pechimwe chinhu zvino tinoona kuti muchizvarwa choga choga kana mwari akati chimwe chinhu chichazoitika munhu aiuya oratidza chinhu ichocho vanhu vake vaiuya vorarama izvozvo anga ari mwari pachake achirarama muvanhu nokuti kwaiva kudavira kushoko rake zvino zano ramwari uye zano bedzi rakapiwa nhasi mwanakomana wake kubudikidza neshoko rake rechizvarwa chino rinomutswa nomweya woupenyu hwake rinomutswa zvino tine zvikoro zvikuru zvefundo dzebhaibheri uye nguva zhinji patinoita izvozvo hapana chatinopikisa pazviri zvirokwazvo hapana asi munoona kana wava kuenda kuchikoro chefundo yebhaibheri jesu akati muna john 4 nguva iri kuuya uye yatovepo apo mwari nokuti mweya achanamatwa mumweya nomuzvokwadi zvino vamwe vanhu vano mweya vasina zvokwadi vamwe vanhu vari zvokwadi vasina mweya zvino zvinofanana nokuti dai tiine motokari hombe tino kwatiri kuenda necadillac uye tiine cadillac mbiri dzakafanana zvino toinda nazo uye isu kumatangi todzizadza dzose nepeturu zvinoedza kumutsa imwe yadzo zvakanaka wotarisa tarisa woti chigaro chakagara zvakanaka chidhiraivho chakamira zvakanaka chakagadzirwa zvakanaka nedhaimond uye chigaro chakagara chakagara zvakanaka iwe wogara zvako wobva warara uye zvinhu zvakawanda zvaungaita chimwe nechimwe asi munoona chimwe chazvo dzose dzine simbi dzakakwana asi imwe yadzo ino moto unomutsa munoona ungazive mamiriro esimbi asi zvinoda moto kufambisa injini kuti zvishande zvino ndiro dambudziko muchechi nhasi takazara nedzidzo yebhaibheri tisina simba matiri ndizvozvo maona namamwe manzwi panofanira kuva nomoto unobatidza peturu kana kuti peturu haina zvainoshanda se haina kusiyana nemvura kana pasina moto kuibatidza zvino ndizvo zvazviri hazvinei kuti takadzidziswa sei kana kuti tinotenda sei uye kuti zvakawanda sei zvebhaibheri zvatinofunga kuti ichokwadi uye tichizvitenda kuti zvose ichokwadi panofanira kuva nesimba moto unobatidza shoko iroro nokuriita kuti rifambe rinofanira kuwana izvozvo kana zvikasadaro chechi haisimuke motokari haisimuke iwe hausimuke asi hazvinei kuti unotaura zvakawanda sei uchiti ini ndinodavira ndinotenda shoko rose iri unofanira kuwana chimwe chinhu chinozvitungidza kuita kuti utange kufamba uye chechi huru yamwari yotanga kufamba zvinototora simba romoto kuinjini hapana chakaipa painjini asi panoshayikwa moto zvino ndinofunga kuti ndizvo zvakakanganisika muchechi nhasi tiri kushaya simba iri rokufambisa shoko iri nokuriita kuti rirarame muzuva rino Martin Luther aiva nourongwa nesimba racho muzuva rake John Wesley aiva nazvo zvezuva rake Pentecosta yaiva nazvo zvezuva rayo kozuva redu ino yava imwe nguva church inofanira kuva yanyatsokura zvino yagadzirira kundosangana naKristu ichiratidza maropafadzo ose aakavimbisa bhaibheri achishanda ari mumutumbi mumwe chete umo maakavimbisa kuti achasangana navanhu nokunamatwamo muchurch yake huru iyi asi munoona tinotumira vana vedu kuzvikoro tinodzidza kuverenga kunyora samu nhoroondo dzose dzavaprofita nazvose zvose zvakanaka asi unofanira kuva nechimwe chinhu seri kwazvo woti zvakanaka ndakadaridzira ndakataura nendimi zvakanaka ndinozvitenda izvozvo zvakare asi handi izvozvo zvandiri kutaura pamusoro pazvo iko zvino maona zvichakanganisika unoti prank prank bump bump semotokari sharu iri kumutswa woti hongu ndinotenda izvo zvakare asi kana wasvika pane izvi mazuva aya kwete kwete ine petro yakawanda hama negenereta rinoshanda zvakanaka pairi inoita kuti shoko ramwari rose rakavimbiswa ripfute ndizvo zvakakanganisika patiri nhasi tava kutoda kusvika pakumira tinoda kutenda izvi nokutenda izvo ndikataura chimwe chinhu pamusoro peizvi amen handizivi zvakanaka bhaibheri rakadaro zvinobva zvapedza kakava kana mwari akadaro zviripo kuti zviitwe kana isu kana zvirizvo zvakanzi namwari zviitwe tinofanira kuzviita gara ipapo kusvikira mwari atanga kukufambisa ipapo uchatanga kumhanya zvakare muri kuona kana ukasadaro mapuragi anozara tsvina nokudaro tinoda chimwe chinhu chakasiyana tinoda chimwe chinhu kutitungidza kuti titange kufamba zvino cherechedzai haui bedzi nomweya mutsvene kuzodzidzisa shoko rake anoratidza shoko iroro zvino rangarirai vaprofita vanotenda shoko vanogamuchira shoko ramwari zvino mwari mweya mutsvene akauya mavari ndokutungidza vimbiso iyoyo nokuiita kuti izadziswe ini zvangu ndiani angawanira mhosva zvakadai jesu akati ndiani angandipomera chivi kusatenda zvose zvakanyorwa namwari nazvose zvakataurwa navaprofita ini ndiri mhinduro zvavakataura kuti ndichaita ndinoita akauya somuprofita mwanakomana womunhu ndizvo chaizvo zvaaiva nezvaakaratidza kuti aiva ndizvo zvaaiva nei simba raivapo kumutsa zvakanyorwa aiva chinofambiswa chacho mwanakomana pachake uye baba ndivo vaiva simba handizi ini ndinoita mabasa awa ndibaba vangu vanogara mandiri vanopa simba nokuita kuti zvifambe vanoita kuti zviitike ndiri ini pandakambotaura chinhu sokutaura kwakaita samueri pane imwe nguva kuvanhu ndakambokuudzai chimwe chinhu here muzita rashe chikasaitika maona ndiri ini pandakambotaura uye ndiri ini pazvisina kuitika iwe zvawakatiudza zvakaitika asi tinoda mambo zvakadaro ndizvo zvazviri nhasi vanhu vanoda kubatirira papfungwa dzavo vanoda kubatirira kuzvitendwa zvavo vanoda kubatirira pazviri zvino totaura pamusoro porumutsiriro muzuva redu tingava norumutsiriro sei kana zvinhu zvose zvakavhiringidzwa nenzira iyi petro yakasanganiswa nemvura nezvose zviri mairi mhando dzose dzesipo dzokusukisa nemhando dzose dzezvinhu zvamazuva ano zvakazanganiswa ndakanga ndichifamba nomugwagwa rimwe zuva zvikanzi kwava norumwe rudzi rwesipo yokusukisa zvikanzi hauchagezi ndiro chinhu bedzi chaunoita kungodzinyika wogodzibudisa ndakafunga ndikati ndichavagamba mumba mangu ndakaenda ndikanotenga bhokisi resipo iyi uye ndakati kumudzimai wangu enda hako unogara mudiwa rega ndikusukire ndiro ndakafunga kuti vakomana vanhu ava vanoziva zvavari kutaura pamusoro pazvo ivo vezvesainzi ndichamuratidza kuti zvinoitwa sei ndichadaro achakusvikira ava kuzvizivawo zvandiri kuita kungodzinyika nokudzibudisa ndizvo zvoga zvaunofanira kuita vana vakanga vadya mazai mangwanani zvino ndakadira sipo iyi padziri ndokudzinyika ndokudzibudisa ndakanyikazve ndikabudisa dzakanga dzichiina mazai hongu changamiri handichatendi zvandinonzwa paterevhizheni zvakare kwete changamiri kwete 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 zvachose ndicho chikonzero ndisingatendi kuti urongwa hwakaitwa nomunhu hungamira mwari ane nzira imwe chete yaakapa haizi methodist baptist presbyterian asi ndijesu kristu nokuberekwa patsva uchitenda bhaibheri ndiyo nzira yamwari yaakapa uye nzira chete yaainayo iri muna jesu kristu mwanakomana wake uye mumwanakomana wake akaisa zita rake zita ramwari ndijesu nokuti akauya muzita rababa vake nokudaro ndiro zita ramwari nokuti aiva mwari zvino cherechedzai kana simba guru ramwari iri rauya mumwanakomana wamwari rinomumutsa mweya woupenyu unopinda maari ipapo rinomuita sei rinovaisa munzvimbo dziri kumusoro kudenga iko zvino kwete kuti tichaiswa tiri iko zvino zvino takatomutswa kwakafa kare simba nezvinoita kuti tifambe zvakatotanga basa zvakatimutsa uye takamutswa kuti tipinde muupo hwamwari muno mweya wake iko zvino takagara pamwe chete munzvimbo dziri kumusoro kudenga muna kristu jesu takagara imomo chigaro chikuru chakatogadzirwa kare chakamutswa kubva kwakafa tiri chikamu chacho kana uri chikamu chemwenga uri nokuti mwenga chikamu chechikomba munoziva nokudaro tinoona kuti zvimwe chete achaita chaizvo zvakataurwa achaita muzuva rino anenge asimira Odikia kungodziya chete kwete kana nenzira ipi zvayo asi anenge achipfuta nokuda kwamwari anenge achifamba mumweya wamwari zvino tiri kutsvaka kuti tione zvino ngationei apa panguva iyoyi pazvinoita pazvinotibata uye apa patakanga tiri muzvivi nokudarika kudarika ndingadaro iye takamutswa pamwe chete kushoko rake renguva ino zvino ngatifungei pamusoro penguva dzakare pamusoro pomumwe munhu akamutswa neshoko iri tisatanamatira vanorwara ngatitorei vamwe vashoma tione unhu hwavo ngatitorei murume pano akachengeta shoko ramwari rose mutestamendi yekare anonzi Enoki akamutswa kwazvo neshoko ramwari zvokuti akava nechapupu chokuti akafadza mwari hapana kana chinhu chimwe mwari chaakarayira Enoki kuti aite akasaita handizivi kuti pangava vana Enoki vangani pano masikati ano vokuti vakaziva kuti zviri mushoko ramwari vangani venyu imi madzimai vakagera vhudzi vangazviiti vakafanana Enoki maona maona imi muchiziva kuti mwari anotuka izvozvo vangani venyu imi varume vanorega vakadzi vachiita izvozvo vangazvidana kuti vana Enoki ini zvangu ichi chinhu chimwe chete zvichazodini pazvuru zvino tinozvinyavadza tichiti ndiri wouku uye ndiri wouku unokwanisa kunge uri wouku asi kusvikira wava panzvimbo yamwari yaakapa uye haukwanisi kupinda imomo kusvikira wava chikamu cheshoko irovo uye wava chikamu charo unova zvose zvariri uri pasi paro rose cherechedzai tine izvi pano zvinonzi nebhaibheri shoko ramwari uye ndizvo zvariri shoko ramwari zvino tinoona kuti Enoki akauya munzira yamwari yaakapa neshoko rake akafamba mazana mashanu amakore akamufadza uye tinoona kuti urongwa hweshoko hwakanga hwakakwana maari zvokuti apo simba rakatanga kufamba maari rakabva ramubvisa panyika akakwira ndege yokutanga ndingadaro kuenda kudenga achishanda nourongwa hwamwari nesimba racho pamwe chete akashayikwa nokuti mwari akamubvisa panyika pasina rufu ndizvo chaizvo aifamba munzira yamwari yaakapa zvimwe chete tinozoona pana Eriya mutana Eriya akanga atsiura vana Jezebheri vakawanda vaigerwa nezvakadaro zvavaishandisa mumazuva iwayo upenyu hwomutana uyu hukapera mukutsiura chivi pakati pamadzimai awa nokuti paiva nomudzimai wainzi Jezebheri aivatungamiriri sezvinongoita Hollywood pano yakamonera hanzvadzi dzose mairi uye Jezebheri achiri kurarama ukangotarisa zvakatipoteredza unokwanisa kuona kuti ari kurarama uye achine simba guru zvakare zvino tinoona kuti mutana uyu somuprofita akatuka chinhu ichi nazvose akagara mukuda kwamwari kwakakwana apo vaparidzi vose vaishaya simba akagarapo naro zvino rimwe zuva akanga aneta zvikuru zvokuti mwari akatumira ngoro kubva kudenga namabhiza omoto ndokubva amutora akanga akanyatsozara nesimba rokumuka iri fungai shoko ramwari iri mumwoyo make akasvika pakuzadzwa nesimba rokumuka iri rakamumutsa kana mweya wamwari iye ndinotenda tinozviwana muna varoma 11 kana 1:11 kana panoti kana mweya varoma 8:11 ndiyo kana mweya wakamutsa jesu kubva kuvakafa uchigara mamuri uchamutsawo mitumbi yenyu inofa kana mweya wakamutsa jesu kubva kuvakafa kana uri mamuri unomutsawo mitumbi yenyu inofa kuimutsa ko inzwi rokuti kumutsa rinorevei inzwi rechigiriki rinoreva kuti kudzoswa kwoupenyu mushure mokufa haleluya ndiyo suo rokunamatira kunamata mumweya nomuzvokwadi urongwa nesimba pamwe chete munoona here zvandiri kureva kana mweya wakamutsa jesu kubva kuvakafa uchigara mamuri unomutsa kupa upenyu kumitumbi yenyu inofa nokuti muno upenyu nochakare uye kana wauya mumutumbi wako unoisa mutumbi wako wose pasi pawo pasi pei pasi peshoko ramwari kana uri mauri zvino kana chiri chimwe chinhu unondiudza kuti zvakanaka izvi nezvamazuva akapfuura uye Mariko 16 haizivi chokwadi nepfungwa iye yechipendekosta yekubhabhatidzwa nomweya mutsvene hauzi mweya wamwari uri mauri handina mhosva nokuti wakadzidziswa zvakadini zvino hauzi mweya wamwari woti zvakanaka amai vangu vaiva nhengo youku nababa vangu kwamakore nehanzvadzi yangu rose zvaungada kutaura pamusoro penyama dzako nezvakadaro rose zvinogona kunge zvakanga zvakavanakira asi hazvisi zvako maona unofanira muzuva rino kuuya muna Kristu Jesu kuchizvarwa chino nevimbiso dzechizvarwa chino cherechedzai tinoona kuti simba guru rokumutsa iri rakarova Enoch rikamumutsa akaenda kumusha pasina kufa rakarova Eriya rikamumutsa akaenda kumusha pasina kufa tinoona kuti akamutevera aiva Erisha vaifananidzira Kristo nechechi Erisha Eriya wakaita zvishamiso zvina asi Erisha akaita zvishamiso zvisere aiva nechikamu chakapetwa kaviri sechakadururwa pamusoro pechechi nokufamba kwenguva pakava nomunhu akafa wavakakandira pamusoro pamapfupa ake akabva amuka simba rokumuka iri raiva nayewo muguva haugone rinogara riripo kana wawana simba rokumuka ramwari unenge wakamutswa naye zvino zvino rangarirai muna kristu tiri nyama yenyama yake bvupa ramapfupa ake apo mwari akakuvadza kristu pakarivhari akakuvadzirwa iwe neni tiri nyama yenyama yake nebvupa ramapfupa ake mutumbi womutumbi wake zita rezita rake mwenga wake maona tiri maari tiri nyama yake namapfupa ake zvino mwari wakatotimutsa kare chingadaro simba rokumuka rakatimutsa kubva kuupenyu hwezvivi nokushandura unhu hwedu tingatoti rikatimutsa muna Kristu Jesu kunova kumuka kwavakafa kuchatimutsa takakwana zvakazara zvino rangarirai takafa kuzita redu tikavigwa tikamuka mune rake maona hatisisiri vedu iro zita guru iri rajesu kristu rinonzi nebhaibheri muna vaefeso 1:21 zvinonzi mhuri dzose dziri kudenga napasi dzinodanwa nezita iri ndipo pakaisa mwari zita rake ndiro zita remhuri iri kudenga ndiro zita remhuri iri panyika zvino tiri muna jesu kristu nokubhabhatidzwa nomweya kwete nemvura nomweya takabhabhatidzwa mumutumbi mumwe anova kristu nzvimbo yokunamatira zvino tiri imomo tiri munzvimbo iyoyi zvinoita setsamba yemvumo ungati ndakatenga munda muduku hauzi wako kusvikira wapiwa tsamba yemvumo asi kana uine tsamba yemvumo inoratidza kuti zvose zvakasunganidzwa nomunda uyu hazvisisina basa uye kana wava mukristu wagamuchira kristu somuponesi wako zvino kana mwari atumira tsamba yemvumo zvinoratidza kuti hazvinei kuti baba vako vakaitei kana amai vako vakaitei kana ani zvake akaitei amai vako baba vako vanogona kunge vaiva zvidhakwa zvipeve kana chingava chii chivi chose chabviswa une tsamba yemvumo hapana chinokubvisa ipapo uye tarisa zvose zviri mumunda uyu ndezvako ameni zvino kana wava muna Kristu Jesu nokubhabhatidzwa kwomweya mutsvene chipo chose chamwari ndechechechi ameni itsamba inopa mvumo iwe ndezvako zvava zvako zvinomutsa mitumbi yenyu inofa ini zvangu kana tikafunga pamusoro pazvo ngatitarisei pana avo vakanga vakatendeka papendekosti vose vakanga vari muimba yepamusoro uye vose vaitya vaiva nemvumo ndizvozvo asi vaitya kamwe kamwe kwakauya ruzha kubva kudenga mvumo yakatumwa kwavari semhepo huru inovhuvhuta ikazadza imba yose mavakanga vakagara uye vakamutswa zvikuru naizvozvo kusvikirira kutya kwava kwose kwaiva mumwe wavo akatya kunyange akaramba kuti aiva mufarisi kana kuti akanga ari musadhusi asi mweya mutsvene pawakaburuka ukamubhabhatidza muna jesu kristu akava nyama yenyama yake pfupa ramapfupa ake shoko reshoko rake akava chisikwa chitsva akava munhu mutsva zvakamutsa mutumbi wake tarisa zvawakaita zvaunoita kwauri kana wauya mauri haukuiti kuti ufambe uchiti ndiri methodist ndiri mbhabhatisti ndinoziva kuti handifaniri kuputa fodya handifaniri kuva neizvi handifaniri kupfeka mbatya dzakadai handifaniri kuita izvi handifaniri kuita izvo unokumutsa kusvikira wava kuzviita unomutsa mitumbi yenyu tarisai wakamutsa mitumbi yavo kusvikira zvakavasvitsa pedyo nedenga kusvikira wakamutsa mitumbi yavo kuti vataure nomutauro wavakanga vasina kumbonzwa vakamutsa mitumbi yavo vakataura nomutauro mutsva wokudenga vakamutswa kupinda muupo hwamwari nokubhabhatidzwa kwomweya mutsvene simba ramwari rokumuka rakavabhabhatidzira imomo vakanga vava munzvimbo yekunamatira ipapo vakanga vava munzvimbo yavaikwanisa kunamata Sanhedrin kana chimwe chinhu chakanga chisingagoni kuvakanganisa nokuti vakanga vamutswa vakanga vava vanhu vatsva izvi zvakauya sure kwokunge vabhabhatidzwa tarisa kuna Stefano akauya munzira yakapiwa namwari akamutswa nesimba ramwari akauya pamusuo nzira yakapiwa namwari uye kunyange pavakaenda kundomuuraya vachimutaka namabwe akati ndinoona matenga akazaruka Jesu akamira kurudzirwa mwari ndiro simba rinomutsa akamutswa akaenda pachipfuwa chake paiva naFiripi mumwe wakanga azadzwa nesimba rokumuka tinomuona ari kuSamaria paakanga achiita rumutsiriro rukuru simba guru iri rokumuka mushure mokunge ava muna Kristu akauya paiva nezvinhu zvavanhu vaimuteerera iye akati zvinochibva pano Firipi ndinoda kuti uende kugwenga uko regaza riri uko ndino munhu ikoko wandinoda kuti usongane naye zvino hapana mubvunzo hapana mubvunzo zvachose akanga akazara nesimba rokumuka iri aiva muna Kristu aiva panzvimbo yakapiwa apo mwari aikwanisa kutaura naye mwari akataura naye pakanga pasina mubvunzo oti zvakanaka akataura kwandiri akandiudza kuti ndichapodzwa asi handizivi zvino ndiri kunyanya kurwara nhasi ini zvangu zvakanaka akandiudza kuti ndino mweya mutsvene asi dzimwe nguva ndinokadzika zviro kwazvo Firipi aiziva inzwi ramwari chairo nokuti akanga auya nenzira yakapiwa namwari ahana kubvunza mwari achiti zvino mwari ndina vakawanda pano ndinofanira kundomubira ndinofanira kuona mukuru wechechi ndisati ndazviita ndinofanira kuenda kunotaura nabhishopi pakanga pasina zvakadaro aiteerera mwari akabva aenda murenje chaimo akaona murume mumwe chete muranda wokuEthiopia murume wechitema achiuya achiverenga gwaro romuna Isaya iye akati unonzwisisa here zvauri kuverenga akati ndinganzwisisa sei pasina mumwe anondidzidzisa Firipi akakwira mungoro ndokutanga kutaura naye pamusoro pashe akati mvura iri pano iyi chii chinganidzivisa kubhabhatidzwa akati kana uchitenda nomweya wako wose nomweya wako wose nepfungwa dzako dzose nesimba rako rose vakaburuka mungoro akamubhabhatidza iye Firipi akanga akazadzwa nesimba rokumuka iri zvokuti rakamusimudza kubvapo akasazomuonazve
His physical being was caught up.
Fungai ari mumutumbi wake unofa, mutumbi wake wenyama wakasimudzwa. Muranda akasazomuona. Ndinotenda kuti izvi ichokwadi. Mwari aigona kuenda naye kune imwe nzvimbo kwaimuda. Akatakura. Unoziva, rufu harukwanisi kubvisa chinhu ichi pauri kana uri muna Kristu munzvimbo yamwari. Tarisai pano, Mozisi aiva naro. Akanga ari muprofita uko kunoya shoko rashe. Kwete vakawanda ndevana Kora vangani vangamuka vakati. Tinofanira kuva nesangano guru zvino iwe ukuedza kuzviita munhu mutsvene woga. Mwari akati, zvipatsanurei ndinoda kumumedza. Zvino vana Dhatani navamwe vakadaro havana kumukanganisa. Akaramba achienderera mberi zvino Mozisi paakafa akavigwa navatumwa simba rako rokumuka iri rakagara paari nokuti mushure memakore mazana masere houno munyika ichipikirwa achitaura najesu simba rokumuka iri rakanga richiri maari ndiyo nzvimbo yamwari yokunamatira unoti chii unoziva sei akanga ari muprofita shoko rakauya kumuprofita uye akanga ari shoko ramwari rairatidzwa rechizvarwa chake amen munoona haugoni kufa wakatomutswa dai chechi kagona kuona izvi kuti hazvisi zvauchava ndezvauri nechakare ndowakaipa ari kuedza kukutorera izvi zvakanaka oti zvino ndinokuudzai ndiwe boka iyi handina mhosva kuti uri wokupi unofanira kuberekwa patsva kuvandudzwa nokubhabhatidzwa nomweya mutsvene muna Jesu Kristu womutswa kushoko rose mweya wako uri mauri uchiti amen kushoko rose rebhaibheri kunze kweizvi kana ukadzungudza musoro pane rimwe iwe dzinga mweya iwoyo hauzi mweya wamwari unoramba shoko ramwari unochengeta shoko ramwari kwete kungoritenda chete asi unoita kuti rirarame unoratidza shoko ramwari hongu changamiri cherechedzaiwo vatsvene mumutestamendi yakare tingangoti vari pasi pechipiriso chakare vakanga vakamirira kuti chitsva ichi chiuye vaine hana yakanaka kuna mwari muna Mateo 27 takaudzwa kuti apo jesu paakamuka akabuda muguva zvinova zvataipemberera mavhiki mashoma apfuura easter bhaibheri rinoti vatsvene vazhinji vakanga vakazorora muguruva renyika vakamuka pakumuka kwake vakapinda muguta vakaonekwa navazhinji vakanga vari vanaani vakanga vari kuratidzwa kweshoko ramwari rakavimbiswa nzvimbo bedzi yaunosangana namwari pasi pechipiriso ichi zvino muna vatesaronika yekutanga 4:16 bhaibheri rakati zvakare vatsvene vomutestamende itsva vanouya naye paachauya zvakare ivo vakamutswa maari zvino unopinda maari sei nekubhabhatidzwa nomweya simba ramwari nzvimbo iyi unosangana naye muna jesu zvino jesu inzira yakapiwa namwari Ndinocherechedzai, Jesu akanga aine chokwadi chaicho chokuti aiva ani. Aiziva kuti aiva mwanakomana waMwari. Aiziva kuti akaberekwa nemhandara. Aiziva kuti gwaro rimwe nerimwe richazoratidza maari. Aiziva zvokuti akati kwavaki vetemberi zuva riya, akati, putsai temberi iyi, uye ndichaimutsa mumazuva matatu. Fungai pamusoro pazvo. Iputsei, zvino ndichaimutsa namazuva matatu. Sei, raiva shoko rakanyorwa pamusoro pake. Dhavhidhi akati, handingasiyi mutsvene wangu uyu mugehena, handingasiyi mweya wake mugehena kana kutendera mutsvene wangu uyu kuti aone kuora. Zvino, Jesu aiziva kuti zvaireva iye, akanga asina mubvunzo mupfungwa dzake. Zvino, aiziva kuti maawa makumi manomwe nemaviri mutumbi unohora. Zvino maawa makumi manomwe nemaviri asati apera, aizodzoka zvakare kuvapenyu. Nokudaro akati, imi putsai temberi iyi, ndichaimutsa zvakare mumazuva matatu. Sei, raiva shoko rakanga rakanyorwa pamusoro pake. Rakanga rakanyorwa pamusoro pake. Nokuti aiva kuratidzwa kweshoko raMwari rakanyorwa rezuva iroro. Zvakanaka. Zvinofanira kudaro. Hareruya. Zvinofanira kudaro, hama. Pane imwe nzvimbo shoko raMwari ranhasi rakaratidzwa. Uye zvimwe chete. Nokuti akataura pamusoro pamazuva ano. Uye akataura kuti chii chichazoitika. Mazuva ano, akatotiudza kare, tinoziva zvichaitika. Uye tikazviona zvichiratidzwa mamuri, zvino unenge uri muchechi yaMwari. Kunze kwaizvozvo, unogona kuzviti, muMethodist, muBaptist, kana chimwe chinhu. Hazvimboshandi, pakanga pane nzvimbo imwe chete yokusangana ndomuna Kristu Jesu. Oh, nasi. Oh, ndinoona sei kuti munhu wose azviona izvozvo nasi, aone kuti anopinda sei nokubhabhatidzwa. Mwenga. Chikamu chomurume wake, chechi, chikamu cheshoko, richiratidzwa. Zvino uri muchechi ipi? Uri mudenomination here? Kana urimo, ndinokutaurira zvakasimba zvino, kuti uri muraodokia. Asi kana uri muna Kristo, uri chisikwa chitsva, uye uri muchechi yaMwari mupenyu, inokuratidzwa kwezvinhu zvimwe chete chaizvo, zvaakaita muzuva rake, zvichidzoka muzuva rino, ichiita zvinhu zvimwe chete, zvaakati, ichaitawo, zvino ndiyo chechi chaiyo. Unopinda mairi nokubhabhatidzwa nomweya, kwete nokujoina kana nezvimwe, asi nokubhabhatidzwa nomweya mutsvene mumutumbi wake. Zvakanaka. Ndiyo nzira yaMwari yaakatisiyira kuti tiite kubhabhatidzirwa mumutumbi wake nomweya wake. Jesu akati muna Johani 14:12, uyo anotenda mandiri ndicho chikonzero vanhu vachiti mazuva ezvishamiso akapfuura. Ndicho chikonzero vachitaura zvinhu izvi. Uyo anotenda mandiri, kwete anotenda kwandiri, asi kutenda mandiri, mabasa andinoita achaitawo. Sei? Upenyu hwake, isimba rake, neurongwa hwake, mauri rinozvitungidza, roita kuti riende kundiita mabasa akavimbiswa kuti riite. Kana kuti upenyu hwangu maari akandimutsa nomweya wake kuita kuti shoko rake rinova injini richifambiswa nesimba rake. Vahebheru 13:8. Jesu Kristu mumwe chete dzuro nanhasi nokusingaperi. Zvakare muna Mariko chitsauko 17:30 yaMariko yasoteererai. Jesu akavimbisa zvinhu izvi mumazuva okupedzisira kuti iye haashanduki zuro nokusingaperi. Akavimbisa muna Maraki 4 kuti achadzosera mweya yavanhu mumazuva okupedzisira pakutenda kwamadzibaba. Akavimbisa izvozvo. Akavimbisa munzvimbo dzakawanda mubhaibheri zvinhu zvaaizoita. Kwasara nguva duku, nyika haichazotioni zvakare. Asi imi muchandiona, ndichava nemi mamuri nguva dzose kusvika kumagumo enyika. Uye cherechedzai muna Ruka zvakare 17:30, sezvakanga zvakaita mumazuva eSodhoma. Munoziva zvakaitika muSodhoma. Tarisai California, kwete California yoga, United States, kwete muUnited States chete, asi pasi pose. Tarisai kupenga koita vechidiki. Zvino takavane, ndakakuudzai zuva riya, vaiongorora muzvikoro zvekuArizona kwandinogara, uye makumi masere avana kubva pamazana vari muchikoro vakakanganisika pfungwa. Ko, vana vavo vachazova chii? Hatikwanisi kuva nechimwe chizvarwa. Tava kumagumo. Jesu akati zvinhu izvi zvichauya. Onai ose materevhizheni nezvinhu izvi zvichiratidza zvinhu zvisingaitiki muupenyu chaihwo. Pachauya nguva ndinofanira zvitaura apo vanhu vachapenga chaizvo zvakakwana nyika ichadaro. Bhaibheri rinotaura nezvezvinhu zvinotyisa sezvinoratidzwa mumabhaisikopo nhasi zvezvisikwa zvaivapo vanhu vasati vavapo zvakararama munyika kwezviuru zvamamiriyoni amakore zvakaberekwa zvikavapo kuchinhu chidiki pane zvichaitika. Gehena parichazarurwa uye wakaipa akabuda nezvakavanzika zvake zvose zvamadzimai kana kuti mashu dzine vhudzi rinenge namadzimai namazino anenge eshumba. Zvino nyika ichapinda mukupenga kwakakwana yasara padiki diki kupinda mazviri zvino. Kubwinya kwamwari, kuhuya kwashe Jesu nokumweya mutsvene, kuziva nokurarama muupo hwamwari mupenyu. Jesu akati muna Mariko, akati muzuva iro mwanakomana womunhu acharatidzwa. Zvino rangarirai, kwete mwanakomana wamwari, akauya mazita oumwanakomana matatu: mwanakomana womunhu, mwanakomana wamwari, mwanakomana waDhavhidhi. Paakauya panyika akauya somwanakomana womunhu, akanga ari muprofita, mwanakomana womunhu muprofita. Jehovha pachake akadana vaprofita Jeremiya navamwe kuti mwanakomana womunhu unoonei? Jesu akauya nokuti aifanira kuuya maererano negwaro somwanakomana womunhu. Mozisi akati, Ishe Mwari wenyu achakumutsirai muprofita akafanana neni, nokudaro aifanira kuva muprofita mwanakomana womunhu. Asi shure kworufu rwake kuvigwa nokumuka akabva ava mwanakomana wamwari chomweya, mweya mutsvene. Asi akavimbisa kuti nguva yekuguma yode kusvika, nyika yaizoita sezvayakanga yakaita muSodhoma, apo munhu akauya ari muchimiro chomunhu, vatatu vavo ngirozi mbiri namwari pachake. Akanga ari Mwari, Bhaibheri rakati ndizvo zvaaiwa. Zvino akadzika amene akazviratidza ipapo, akafuratira tende mai vanaSara, akataurira Abrahama zvaifungwa naSara ari mutende. Ndizvoi. Zvino Jesu pachake akati pazuva iro mwanakomana womunhu achange achiratidzwa. Namamwe manzwi, mwanakomana womunhu, shumiri yaJesu Kristu pachake, chechi ichapfuura nomukururamiswa muna Ruta, mukucheneswa muna Wisiri, nomukubhabhatidzwa nomweya mutsvene kana kuti mapendekosti, yopinda mukukwaniswa kwomwanakomana womunhu, apo murume nomudzimai vanenge vava munhu mumwe. Mwari achazoratidzwa mumwenga wake, chechi yake, kusvikira vose vafanana vamwe chete. Zvino munoona patavari, musabatirira patsika nezvitendwa. Zvakanga zvakanaka muzuva razvo, asi ruva ratumbuka ravhurika zvino, inguva yembeu. Ndizvozvo Jesu akavimbisa zvinhu izvi. Zvino kana tichiona Mwari achiita kuti vimbiso yake irarame pamberi pedu, tichiona kuti iri matiri uye mweya wake uchirarama matiri, ndiyo chete nzira yekunamata, nzvimbo chete yekunamata, nzira chete yechokwadi yaunganamata. Nokuti hakuchina kupuwa mhosva kuna avo vari muna Kristu Jesu. Mwari akapa vimbiso. Jesu akati, zvinhu zvandinoita muchazviitawo nezvaachaita muzuva rokupedzisira. Kuti zvichaita sei muchizvarwa chino? Kuti hachisi chiedza kana masikati, kuchange kunge nguva yamanheru, asi kwakanzi panguva yamanheru pachava nechiedza. Zuva rinobuda kumabvazuva richidoka kumadokero, zuva rimwe chete rinobuda kumabvazuva ndiro rinodoka kumadokero. Zivo yakateverana naro rakarambuka makungwa matatu, mifananidzo mitatu yokubhabhatidza. Oh hongu, kubva kuAsia kuyambukira kuEurope, kubva kuEurope kuyambukira kuEngland, uye kubva muEngland kuyambukira kuUnited States. Uye zvino tadzokerazve uye tigere pano masikati ano kumahombekombe okumadokero, uko chivi chaungana namasimba ose erima akaungana, mabhaisikopo neterevhizheni, varume vachipisa vakadzi, vachisvibisa pfungwa dzavasikana vadiki. Munozviziva here kuti murume wose anokisa mukadzi anosungirwa kumuroora? Zvakafanana nokusangana kwomurume nomukadzi. Hongu, ndizvo hongu changamiri. Chii ichocho? Tsinga dzinotekenyedzwa dzomunhurume dziri mumuromo wake namagrants omunhukadzi. Kana tsinga idzi dzasanganiswa, dzomurume nedzomukadzi, zvongofanana nokusangana kwomurume nomukadzi mukutorana. Tarisai Hollywood, tarisai vasikana vachirara mumapaki navakomana vachitamba zvisina kunaka navasikana ava nezvimwe zvakadaro, asi vachitoimba mumakwaya. Vana Elvis Presley ava navamwe vatinavo nhasi zvinoshoresa zita reAmerica nezvakarwirwa namadzibaba edu vakadeura ropa vakafa. Asi nguva yasvika yokuti umambo hwose hubviswe, nokuti kuno umambo hwaMwari hwakasimbiswa mumweya yevanhu nokubhabhatidza kwomweya mutsvene noupo hwaJesu Kristu. uye Kristo uchauya kumwenga wake ogadza kumambo panyika pano usinga peri unopinda sei mumambo uu unobere kwa mahuri unoziziwa sei unungo chengeta ungawa sei mumambo uchipesana na mambo mauna unozowa chino mambo ishoko pakutanga kwa iwane shoko shoko rakangariri kuna mwari uye shoko rakangariri mwari uye shoko rakaitwa nyama lika gara pakati pedu mumbo chete zurona nasi nukisinga peri. Vakaziva sei kuti aiva mwanakomana womunhu aitarisa ungano oziva zvavaifunga. Tinoziva kuti ichi ichokwadi. Mumwe chete nhasi munozvitenda here izvi? Bhiri apa makadhi okunamatirwa here? Ndakanganwa kumubvunza. Apa here makadhi okunamatirwa? Apa here makadhi okunamatirwa? Zvakanaka. Ndokuudzai, kana muchitenda zvakakwana, ndinotenda kuti Mwari akapa vimbiso anokwanisa kuzviratidza kuti ndimwari pano. Asina munhu anouya kupurupeti kuno ndinonzwa kuti ndiite izvozvo nokuda kwevimbiso yeshoko ramwari mupenyu. Tarisai pano, regai ndikuratidzei chimwe chinhu. Simba rokumuka iri tava kurishandisa. Regai ndikuratidzei vangani vanotenda kuti vane simba rokumuka iri. Zvakanaka, chii chakaipa namaoko enyu pamusoro pavanorwara? Vadzidzi pavakagamuchira simba rokumuka pazuva rependekosti vakaitei? Vakaenda vakandoisa maoko pamusoro pavairwara vakapora. Jesu akati muna Mariko 16, zvicharamba zvichidaro kusvika kumagumo enyika. Zvichatora nguva yakadini kusvika kuchizvarwa chavaapostori here? Endai kunyika yose muparidze evhangeri kuzvisikwa zvose. Zviratidzo izvi zvichatevera vanotenda. Vachaisa maoko avo pamusoro pevanorwara vachapora. Ndiro simba rokumuka rakafanana neraiva pamafupa aEriya kana kuti mafupa aErisha. Uye simba rimwe chete rokumuka riri pamusoro pavatsvene vakamutswa kana simba rimwe chete rokumuka riri matiri. Isai maoko enyu pamusoro pevanorwara vachapora. Ndacherechedza pano ndavakuita sendaregera zvokunzvera zvakavanzika. Zvakare ndavakungoisa maoko angu pamusoro pavanorwara. Ndacherechedza kuti ini zvinhu zvandisina handina kusvika kuchikamu chimwe chete kubva muzvitatu zvavanhu dzimwe nguva. Nenzira iyi ndinonamatira vakawanda kudarika zvandaisiita, uye ndinowana zvibereko zviri nani nokungozviisa maoko amwari ndoti ishe Mwari makazvivimbisa. Ivimbiso yenyu haizi yangu, ndeyenyu, uye makavimbisa kuti muchazviita, uye ndakaona muchizviita, uye ndinotenda kuti munozviita. Nokuti ndakabhabhatidzwa mumutumbi wenyu, uye mweya wenyu pano unoratidza kuti ndicho chokwadi. Ameni. Ndiyo nzvimbo yokunamatira. Zvino unosvika paunoti zvinhu zvose zvinokwanisika, kwotozosvika panzvimbo yokuti zvido nezvinangwa zvako nokusingaira kwako zviri mukuda kwaMwari. Zvino kana ukaisa maoko ako ukazvitenda zvinoitika. Munozvitenda here izvi? Ndinotenda kuti kadhi rokunamatirwa rimwe chete risati radaidzwa kana kuita chii zvacho, Mwari samasimba anokwanisa kunditaurira kuti munonetseka nei, uye kuti munofanira kuitei, uye kuti maisafanira kuitei. Ndiko kuita usingamanikidzirwe. Ndizvozvo ndinoziva kuti ndizvozvo, asi ndizvo chaizvo Mwari zvaanoda kuti tiite. Munozvitenda here? Vangani vangazvitenda kana Mwari akazviita? Hapana munhu akagara mberi kwangu wandinoziva wandingafunga kana ani zvake wandinoziva. Vangani vanoziva muungano kuti hatizivani? Simudzai maoko enyu. Vanoziva kuti hapana chandinoziva nezvavo? Simudzai maoko enyu. Ndinofunga kwose kwose zvako muungano. Vanoziva kuti hapana chandinoziva nezvavo? Ndinofunga kwose kwose kunyanya vari munhu. Zvino zvichida vamwe vanhu vanowo handivazivi havana kusimudza maoko avo, asi handivazivi zvakadaro. Ndinotenda wandiri kuona ndi Richard Blair akagara apo. Ndinotenda kuti ndizvo ndinogona. Pane rima pasapo, pane chiedza kunoko, handioni. Asi tarisai pano apa, ndiri kuedza kukuudzai kuti kana simba iri rokumuka rauya mamuri ndiJesu Kristu. Jesu paakaisa maoko ake pamusoro pavairwara vakapora. Jesu paaiva nesimba rokumuka richimumutsa somunhu, aikwanisa kutarisa oziva pfungwa dzaiva muvanhu, ovaudza zvavaifunga nezvavakaita. Akavafuratira ovaudza, munopokanireiko mumwe yenyu? Mudzimai akabata hanzu yake akati, ndiani andibata? Akatarisa ndokumuona akati, ndanzwa kuti simba rabuda mandiri, kutenda kwako kwakuporesa. NdiJesu Kristu uyu. Izvi zvinoratidza kuti chechi iri papi, uye kuti simba chairo rokumuka raMwari rinoitei kumunhu. Munozvitenda here? Ngatikotamisei misoro yedu kuika nguva. Mwari wedu, tarwa naSatani masikati ano pamamaikrofoni idzi, tichiziva kuti zvichida vanhu havana kuwana hafu yazvo nokuda kwamaungira anga achiitika mumba muno. Asi ndinonamata Mwari kuti Mweya Mutsvene uchaita zvanga zvakafanira kuitwa, Ishe, kuti vanhu vaone kuti hatisi boka rakafa rinoita zvinhu zvokufungidzira. Mwari, tiri vapenyu zvino. tichimuswa nesimba rokumuka raKristu. Jesu Kristu anorarama matiri. Tinotenda izvozvo Ishe. Hatina kubhunya kwedu pachedu sapagomo rokushanduka apo mumwe nomumwe wedu anomiririrwa. Paiva naMozisi achimiririra vanofanira kumuka zvakare. Paiva naEria achimiririra vatsvene vachabvutwa pazuva rokupedzisira. Oh, vakaona zvino, pavakacheuka, vakaona Jesu bedzi. Tinoziva Ishe, hatiri kuti vanhu vaone isu. Hatisipano noda kwechinangwa ichocho, ngazvirege kudaro. Asi Ishe, chinofadza mwoyo yedu kana tichiona Jesu achirumbidzwa pakati pedu, kana tichimuona achirumbidzwa patinoona shoko rake, iye ari shoko. Tichiona kuti tinokwanisa kuzviverenga pano muBhaibheri, paakavimbisa kuti achazviita, zvinotomuona achizviita nomatiri. Oh Mwari, zvinotiita kuti tizvininipise zvakadini, kuziva kuti upo hwake hunorarama. Hatina chatakajoina nacho. Kana chinhu chatinotsvaga, tinongotenda, Ishe, kuupenyu husingaperi. Uye makatisimbisamo nokubhabhatidza noMweya Mutsvene mukumutsa mitumbi yedu, mukamutsa mweya yedu, mukatimutsa kuti tione zviratidzo nokuprofita nokutaura nendimi, tichiona zviratidzo zvikuru nezvishamiso zvichiitika. Nokuda kwei ndiMwari anorarama. Tiri mumutumbi iwoyu apo kunyika huri upenzi kuna vanoparara, asi kwatiri vanotenda isimba raMwari kuupenyu husingaperi. Tinokutenda inoda kwazvo Baba. Zvino ngazvizikanwe nhasi Ishe kuti muri Mwari, kuti hamuna kumboshandura pfungwa dzenyu pashoko rimwe zvaro ramakambotaura, uye muri mumwe chete zvinoona nhasi nokusingaperi, uye nziyi nzira imwe chete yakapiwa naMwari. Munhu bedzi Mwari waakaisa zita rake maari, aiva mwanakomana wake pachake, akatakura zita rake Jesu, Mwari Jehovha, Muponesi, Emanueri, Mukova kudanga ramakwai. Uyo aivapo, aripo, achazouya, mudzi nebukira, rose neachazouya, mudzi nebukira raDhavhidha, nyeredzi yamangwanani, ruva romupata. Oh Mwari, tinoshamisa sei, ndokusaka Isaya akati, gota, muchinda worugare, Mwari samasimba, Baba vokusingaperi. Oh, hatina vamwe Baba, asi imi, Ishe. Dimi Baba vedu, dimi amai vedu, dimi zvose zvatiri, zvose zvatingava, hationi chimwe chinhu asi Jesu achigwinyisa. Baba, ndingadai ndaita zvisina kunaka masikati ano, asi torai zviri mumwoyo mangu, mundinzwe, Mwari anodiwa. Uye ngakutaurwe nhasi kuti Jesu Kristu agwinyiswa muno mutemberi ino. Ngazviitwe Baba, nokuti tinozvikumbira muzita rake, uye ndimire nokuzvininipisa neungano ino kuti tione imi muchifamba mumweya wenyu. Amen. Zvino ndinoda kuti mundiitire chinhu ichi chimwe. Ndinoda kubvunzai mubvunzo mumwe woga. Ndinoda kuti mundipindure sokunge ndiyo ngoye yekupedzisira yaungapindura munhu mupenyu wako. Munotenda kuti ichi ichokwadi here? Munotenda here kuti hapana church kana denomination ringagamuchirwa muupo hwaMwari? Munozvitenda here? Hakuna kana rimwe. Avo chete vakaberekwa muna Jesu Kristu vanotora zita rake. Ndizvozvo. Unotora zita rake kana waberekerwa imomo, kwete nokubhabhatidzwa nemvura. Kunyange ungabhabhatidzwa muzita rake, asi izvi hazvikupi zita rake. Unotora zita rake nokuberekwa, kwete nemvura. Maona, unobhabhatidzwa muzita raJesu Kristu, hongu changamire, wopinda mukuyanana, asi unobhabhatidzwa noMweya Mutsvene muna Jesu Kristu. Nokudaro ungabhabhatidzwa kazana, nenzira ipi yaungada, neimwe nzira. Hazvina mutsauko. Asi kana wangobhabhatidzwa kamwe noMweya Mutsvene mumutumbi waKristu, unova mwanakomana kana mwanasikana waMwari, uye shoko rose nderezvokwadi. Uye zvino akazviita nokuda kwechikonzero ichocho. Sezvo ndakataura rimwe zuva, Mwari paakaisa zuva pamusoro penyika, aiziva kuti miti yose yepamu nezvimwe zvose zvaivapo pasi penyika, iye zvaiva chikamu chenyika panguva iyoyo, newewo. Zvino paakamutsa mwanakomana waMwari mangwanani eEaster, akatumira Mweya Mutsvene kuti amutse zvakare mbeu iyoyo upenyu husingaperi yaakafanoziva nyika isati yavapo kuti yaizovapo. Aiziva kuti maikrofoni iyi yaizoita sezvayaita usiku huno. Aiziva kuti uchazova namaonero aunawo, haana magumo. Haugoni kuzvifunga nepfungwa dzako, unofanira kuzvigamuchira bedzi. Asi regai nditaure chinhu ichi. Mwari mumwe chete iyeyu akamira pano masikati ano murunako rwake. Kunyange uri Methodist, Baptist, Pentecost kana chipi zvacho chaungava, usavimba nesangano, nokuti haugoni kuva nesangano. Rakaumbwa nedziso zhinji dzakasiyana. Rakaumbwa, unofanira kuzvimiririra woga pana Mwari. Unofanira kuva munhu ari oga. Mwari anoshanda newe, kwete nechechi yako. unofanira kurarama upenyu hwakanaka muchechi mako kana muungano yauri kunambata mairi unofanira kurarama mhande yeupenyu waunofanira kurarama asi munoona vanoita bumbiro rechitendwa nezvimwe zvokuti haungapindi pamisiwo yavo kana usingateeri izvozvo zvino mwari angapindamo sei iro shoko rake nguva dzose richiramba richiratidzwa ruta akaziva sei nezverubhabhatidzo uye kudzoreredzwa kwomweya ari muzuva iroro chimberwa chakanga chisati chakura zvakadaro kunyange wisi haana kuzviziva kunyange pendekost haizivi zviri kuitika nhasi chinhu chimwe chete chinokura chichikusiya ndizvozvo zvakadaro muzvizvarwa zvose uye zvicharamba zvichidaro uye ndinogona kuzvitsigira nebhaibheri kuti chino chizvarwa chembeu yegorosi rangarirai mushure merumutsiriro rukuru urwu hapana kuzombova nerimwe sangano rakamuka kubva pamazuva ependekost havakwanisi kudaro zvinobva muhura kuenda mumbeu uye hapana chimwe mberi kwembeu icho chikonzero makore gumi namashanu kazhinji makore matatu vanobva vaita sangano parumutsiro rwoga rwoga bvunza chero vezvenhoroondo ipi zvayo asi hapana sangano mumashure meizvi vakaedza kumutsa Latter Day Rain asi makaona zvakaitika kwariri hazvigoneki rava gorosi zvino kwongu changamiri hapasisina chichatakura yamambeu chaiyo kristu wava pakati pavanhu vake munozvitenda here
ngatitange pano pazasi handigoni kutangira kubva apa sezvo makawanda kudaro vangani venyu vanotenda kuti ndiri muranda wake ivai nokutenda muna mwari vangani vari apo vanozvitenda nenzira imwe chete itii ndinozvitenda nemwoyo wangu wose zvinodai ishe mwari vakatipa izvi kuti muone simba rokumuka chimwe chinhu chapupu chechokwadi chinozvisimbisa hongu mumwe anokwanisa kuti oh izvi ndeizvo izvi izvo asi ngazvishande zvino hazvigoneke zvachose kuti ndizive chimwe chinhu pamusoro penyu munozviziva ndinoziva munhu mumwe wandaona ndimufundisi Blair vakagara apo vanobva kure kumabvazuva uko ndinotenda kuti kuakanza kana kumwewoko ndivo chete muungano vandaona vandinoziva zvino mwari anoziva kuti ichi ichokwadi nokudaro chinofanira kuva chimwe chinhu zvino ndaonapo mudzimai uyu akagara kumuchete uko ane dambudziko pamweya rari kunamata pamusoro paro unotenda kuti mwari anopedza dambudziko rapamweya raunaro oita kuti zvinake here zvakanaka zvigamuchiri isa ruoko rwako pamusoro pomudzimai akagara pedyo newe nokuti ane mudumbu munomurwadza mari kunamatira zvakare hongu ndizvo here hanzvadzi simudza ruoko rwako kana chiri chokwadi handikuzivi handisati ndambokuona muupenyu hwangu vasikana vaviri vechitema zvino chiicho handizvo here chaizvo zvaakati achaita ndizvo chaizvo pano mudzimai pano akagara akatarisa pasi akagara akanditarisa ane chirwere chomwoyo unotenda here kuti mwari anopodza chirwere chomwoyo wanga wakagara ipapo uchinamata kuti ndinoshuva kuti dai ndasvikapo ndizvo here ninira ruoko rwako seizvi ndizvozvo ndaziva sei zvawanga uchitaura mumunamato wako maona tendai chete ndizvo zvoga zvamunofanira kuita kutenda pano pakagara mudzimai pano angafa nguva ipi zvayo kana akasapodzwa ane kenza unotenda here kuti mwari anopodza kenza hongu unozvitenda here ona nokuda kwokuti wanonoka kusimudza ruoko rwako unotenda here kuti mwari angandiudza kuti ndiwe ani muzvari gani zvino kana zvirizvi ninira ruoko rwako seizvi maona zvakanaka enda kumba jesu kristu achakuporesa kana mukatenda zvinhu zvose zvinokwanisika zvabata mudzimai uyu akagara apa ane heti pfumbu akanditarisa naiyewo ane kenza unotenda here kuti mwari anokupodza unozvitenda nemwoyo wako wose here ndiri kutaura kuna mai mila munozvitenda izvozvo here handizivi mudzimai uyu handisati ndambomuona muupenyu hwangu uye mwari ari kudenga anoziva kuti ndizvo amen kana ukatenda pano pane mudzimai wechitema akagara kumuchete uku anga akaisa musoro wake pasi anga achifunga ari kufunga nezvemudikanwa wake mumwe munhu waari kunamatira auya chaizvo kuzonamata kuti azonamatirwa kwete hasi pano murume wake ndizvozvo mudzimai murume hasi pano ari kumusha akaoparetwa haana here ndizvozvo ainetseka nechirwere chetsinga dzomumhuno nezvimwewo ichi ichokwadi handizvo here achapora kutenda kwako kwanga kwakasimba pane izvi unotenda kuti izvi ichokwadi here amen hamuoni here kuti jesu kristu mumwe chete zuro nanhasi nokusingaperi bvunzai vanhu ava zvapfuura nomukati meungano munotenda kuti ari pano here munorinzwa here simba rokumuka riri mamuri zvakanaka iye mwari anoita kuti mupore shamwari dzangu
munozvitenda here? Zvino mungandiitirawo here chinhu ichi? Uye vangani vari muno vanorwara, simudzai maoko enyu. Zvino faifi dzava kuda kuchaya, isai maoko enyu mumwe pamusoro pomumwe. Uye ngati pasawana chamunotaura zvino, isanai maoko pano mumwe, mumwe nomumwe. Ndinoda kuti muite chimwe chinhu. Nhande, murume akagara kumashure uku ane bundu pamusana pake. Munotenda here kuti Mwari anobvisa bundu iri pamusana penyu? Changamiri, munotenda here kuti Mwari anokupodzai? Mujaya, wakanditarisa wanga achifunga kuti achapfuurwa. Simudzai ruoko rwenyu. Changamiri, zvakanaka. Munotenda nemwoyo wenyu wose here kuti Mwari anozvibvisa izvi pamuri? Hareruya, ndinotenda ungano iyi yose muzita vajesu Kristu. Kana muchikwanisa, kana hana dzenyu ngadzirege kuvharwa nokusatenda, ngadzisashushikana. Hamuoni here mwanakomana womunhu, mwanakomana womunhu muchimiro chemaridzo yomuprofita achidzoka zvakare muchechi yake, muchiprofita achiratidza Jesu Kristu mumwe chete zuro nanhasi nokusingaperi? Hazvina kumboitwa mune zvimwe zvizvarwa kusvika panguva ino. Maona, ndiko kusimbiswa kwazvo. Chechi chii? Unopinda sei mairi? Kana wava imomo, zvose zvaiva Jesu Kristu, ndizvo zvauri. Kunyange kuva mwanakomana kana mwanasikana waMwari, anova iwe kuti iwe uve iye. Chiripo ndeichi, unotya kuzvishandisa kana kuti hausi kuwirirana neshoko rake. Zvino hazvikunakiri chose, uye handine kuti unoitei kana usingauyi zvizere mushoko irori. Hazvifi zvakashanda. Ndiani angatikumbira mhosva pachinhu chaakataura akavimbisa muzuva rino chikasaitika? Nokudaro usakandira denomination he rako kwandiri nokuti harishandi. Hareruya, ndinonzwa, ndinoziva kuti ari pano, ndinobvuma zvakakwana kuti ari pano. Ndinoziva kuti zvino pava nesimba rakakwana rokumuka muchechi, rokupodza munhu wose akagara muno. Munozvitenda here? Zvakanaka. Zvino zvitendeika. Munotenda here mukunamatirwa kwavanorwara? Munotenda here kuti Jesu wakati vachaisa maoko pamusoro pevanorwara vakapora? Zvakanaka. Isai maoko enyu pamusoro pomumwe nomumwe zvino. Usazvinamatira. Namatira munhu ari pedyo newe, ivo vari kukunamatira. Zvino zvinyoronyoro nokuremekedza. Ishe, ndinokutendai sei kwanisa kumira papurupeti pano, uye ndaparidza shoko rinopesana chose namafungiro avanhu nhasi, kusvikira vangariti rakatsauka, vangaridana kuti zvamasvikiro, vangaridana kuti mweya wakaipa, sezvavakaita pavakati Bherizabhabhu. Asi kukuonai pakati peungano ino huru masikati ano, kuuya kuzosimbisa nokuratidza chaizvo zvaparidzwa kuti ichi ichokwadi. Mwari ava vanhu venyu wakaipa aedza kukanganisa mamicrofoni, aedza kukanganisa pfungwa dzavanhu, aedza kuvadzivisa kuti vasazvinzwisisa. Asi ndinotenda kuti vachazvinzwisisa. Zvakadaro, Ishe, ndinovakumbirira kuti vazvinzwisise. Ndinovakumbirira kuti vazvigashire. Ngazviitwe, Ishe, kuvatendi ava vane simba rokumuka kuti pava kuti vakasararama kusvika pakuuya kwenyu, simba rokumuka iro rivamutse pamazuva okupedzisira. Ngazviitwe zvino kuti simba rokumuka rimutse kutenda kwavo, Ishe, kune zvavari kuita. Mutendi aisa ruoko pamusoro pomumwe mutendi, mutumbi kumutumbi, simba kusimba. Zvino isimba raMwari nomwanakomana kana mwanasikana waMwari nomwanakomana waMwari. O Mwari, Satani ngaaregedze vanhu ava, ngavapodzwe masikati ano nokumuka nesimba rokumuka roupo hwaratidzwa Jesu Kristu muzita raJesu Kristu. Ngazvive saizvozvo. Maoko enyu pamusoro pavanhu aisa simba rokumuka mavari kana makamutswa. Wauya kuupenyu here? Kristu ava wechokwadi kwauri here? Simba raMwari raratidzwa here? Uri muchechi iyo here? Chechi yakapiwa naMwari. Unopinda mairi sei? Unoziva sei kuti wamutswa mairi? Pfungwa dzako dzose, unhu hwako hwose huri muna Kristu zvino. Uye Kristu ari pakati pavanhu achizvisimbisa kuti mupenyu, achisimbisa kuti ari pano mumazuva eSodhomu. Namaoko awa pamusoro pavanhu, upenyu hwavo hwashandurwa kubva kuvanhu vasina kunaka, kubva kuzvidhakwa, kubva kuzvipfeve zvomumugwagwa, kuva vatsvene chaivo vaMwari vakamutswa. Maoko avo ari pamusoro penyu vari mucheche nokubhabhatidza kwomweya mutsvene simba rimwe chete raiva pamapfupa aEria simba rimwe chete iroro pamapfudzi ako pamaoko ako pamisoro yenyu simba rimwe chete rokumuka iroro naiye amire pano achisimbisa kuti akamuka kubva kuvakafa achizviratidza kuti mupenyu pano zvino achiita zvinhu zvimwe chete zvaakaita paaiva amen munomutenda here zvino munotenda here kuti maoko ayo aiswa pamusoro penyu maoko matsvene munotenda here kuti mweya uyu uri kutimutsa zvino uchikonzera kuti tiite semipengo kunyika munotenda here kuti isimba rake rokumuka munotenda here kuti muri muchechi yake zvino kana muri uye muchitenda kuti maoko avo ari pamusoro penyu maoko matsvene akarayirwa namwari zvino tinokurayirai muzita rajesu kristu kuti musimuke netsoka dzenyu mogashira kupodzwa kwenyu munhu wose anga achirwara mukristu waona here zvaitika unoona here kunze mumigwagwa iwo mamiriyoni avanhu vari kufamba mumigwagwa nhasi havasi chinhu panyika asi huswa hwamabhambu munoona here kuti vanhu ava vakafa nezvivino mukudarika uye upenyu hwavo hwasviba mumachechi kwose kwose nokuda kwedzidziso shoma kana imwe nyaya pamusoro pokuchengeta chimwe chinhu kwava kuti ndiko kunamata munocherechedza here kuti makamutswa kubva murufu kuenda muupenyu uye kuti makabhabhatidzwa mumutumbi wamwari mupenyu wakamutsa mutumbi wako apo panotaurwa nendimi nokududzira ndimi tichiona jesu kristu achiratidzwa pakati pedu zvino zvirwere hazvigoni kumira muboka rakaita serii rega kutenda kwako kuende kwaari mutende iti ishe mwari ndinotenda nemwoyo wangu wose uchapodzwa varipo here vatadzi pano vanoda kuuya mumutumbi uyu simudzai maoko enyu kuti handisati ndambouya mauri handisati ndambozadzwa nomweya mutsvene asi hama Branham ndinouda masikati ano mungandinamatirawo here simudza ruoko rwako usanyara uri muupo hwake ndotarisai maoko avo tarisai maoko avo zvino munhu wose anoda kubhabhatidzwa nomweya mutsvene simudza ruoko rwako kwose kwauri kana uchiuda zvino imi vanomweya mutsvene mumire pedo navo isai maoko enyu matsvene akacheneswa pamusoro pavo kana mweya mutsvene wakamutsa jesu kubva kuvakafa uchigara mamuri uchamutsa mitumbi yenyu inofa kubva murufu kuenda muupenyu zvinoisa mutumbi wose pasi pomweya zvino ngatikotamise misoro yedu zvino munhu wose anamatiri vanhu ava vanoda kuzadzwa nomweya mutsvene uye ndinotenda kuti mwari achazadza mumwe nomumwe wenyu iko zvino nomweya mutsvene takamirirei shamwari muchanonoka rimwe remazuva ano ino ndiyo nguva musaramba makamira muri muno mutemberi mamunokwanisa kupedza usiku hwose muchinamata mwari munodikanwa ndinonamata kuti mutumire mweya mutsvene zvakare semhepo inovhuvhuta nesimba izadze imba yose shure kwokuratidzwa kwakakwana muno masikati ano kuti munorarama muri muvanhu muzita rajesu amen.